hama omanevo wanoti ripoti ino mushure memisangano wembatanidzwa webhodhi remadhikoni neremathrustee epatabhenakeri chishanu manheru tiri kuverenga zvisungo izvi zvine chekuita nemurume wese nemudzimai wese uyo akagamuchirwa semuteveri weshumiro ino angada kuziva pfungwa yebhodhi mufudzi nemutevedzeri wemufudzi. Ndinoverenga zvisungo izvi mangwanani ano. Munhu wese ngaape kuteereresa nokuchangambuka kwazviri kwaunokwanisa. Hama Nevo, vanoverenga zvisungo zvinotevera. Zvisungo izvi zvakaitwa zvikatenderwa nebhodhi rematrustee nemadhikoni vachiwirirana zvizere nemufudzi nemutevedzeri wemufudzi. Matepi ose emharidzo dzaReverend William Branham achange achigadzirwa naFred Sotman Oga kusvikira pazopiwa chimwe chiziviso nebhodhi. Panguva ino haticherechedzi imwe shumiro yakazvimiririra yematepi. Matepi aya ane vakapiwa kodzero paari, zvino haakwanise kugadzirwa nemumwe munhu kunze kwaFred Sotman kana pasina mvumo yake yakanyorwa. Chechipiri, hapana munhu anenge ari kuita misangano achitengesa mabhuku kana matepi, achinyora matrakiti, achipa machira omunamato kana makadhi emhando ipi zvayo, kana anokumbira zvipo, havacherechedzwe nekereke ino kana nemufudzi wayo. Vari kuzviita pasi pokunyengera uye havana kupiwa mvumo yokuzviita. Chechitatu, kereke ino haina vashumiri vainotumira kunze kwemufudzi wayo Reverend William Branham kuti vanova nemisangano kumwewo. Zvikonzero zvezvisungo izvi ndeizvo zvinotevera. Takaziviswa kuti vashumiri vari kupfuura nemunyika vachipinda mune dzimwe ungano vachiti vanobatirana pamwe uye vatumwa nekereke ino kuti vaite misangano iyi. Takaziviswawo zvakare kuti vanhu vari kudhidha makadhi nematrakiti vachitumira micheka yemunamato nezvakadaro sokunge vakabvumirwa kuzviita nekereke ino pamwe nemufudzi wayo. Chisiri chokwadi, tingazviyemura kana mukazivisa kereke nezvemunhu wese anowanikwa achizviita. Zvisungo izvi zvakaverengwa zvikabvumirwa nemufudzi Reverend William Branham, mutevedzeri wemufudzi Reverend Omar Neville, nebhodhi remadhikoni nematrustee. Nai Ishe vakuropafadzai. Zvinogoneka, tenda chete. Tenda chete. Tenda chete. Zvinhu zvose zvinogoneka chete. Ngatikotamisei musoro wedu. Baba vokudenga vanodikanwa, tinotenda mangwanani ano kuti tinokwanisa kutenda. Zvakaitwa kuti zvikwanisike kuburikidza neropa rakadeurwa remwanakomana wenyu Jesu kuti taigova vagoverani venyasha dzake. Zvinotova vanakomana nevanasikana vamwari kubudikidza nokuteerera kwake kurufu pamuchinjikwa, tichiruramiswa nokutenda kwaari nerumuko rwake, uye zvino Mweya Mutsvene wakadururwa mumwoyo yedu. Tinotenda nemukana uno wekuuya pano mangwanani ano kuzogoverana pfungwa dzedu nerumbidzo dzedu zvinotaurika kubudikidza nedzimbo, zvapupu, kuverenga mapisarema, kuverenga shoko renyu. Uye takamirira mukudzikama kune Mweya Mutsvene kuti atiudzire mharidzo yakatemerwa nguva ino. Zviitei Ishe, dai tawana betsero nokuva kwedu pano nhasi. Zvino patichabva muchivakwa chino, dai tikataura seavo vaibva kuEmaus, mwoyo yedu aina kutsva here mukati medu paanga achitaura nesu mangwanani ano? Zviitei zvinhu izvi, Mwari womunaziendana kuenda, nemuzita raJesu Kristu. Amen. Garai pasi. Mangwanani.
Good
vashamari. Pano kudze kuno tabernakiri. Ne ushamari dzedu vari munyika yose. Kwese kubva ku West Coast. Zvakare mangwanani ano. Kusvika ku East Coast. Nekuchamhembe. Nekumaodzanyemba. Vakabatanidzwa panhare. Izuva rakanaka. Kuno kuIndiana. Kune tumakore tushoma. Kuchitonorera kwakanaka kwazvo. Tabernakiri yakazara kunze muruvazhe nokupoterera madziro. Tiri pasi pekutarisira kukuru kuti Ishe vatishanyire nhasi. Uye tine tariro yokuti Mwari vakupai zuva rakanaka kwese kwamuri. Uye izuva rakanaka nokuti Ishe varipa. Zvisinei kuti mamirire kunze akaita sei, izuva rakanaka. Tiri kufara kuve pano. Kufara zvakadaro kuti tine mukana wekuratidza nyika kutenda kwedu muna Jesu Kristu. Uye tinoda kutora mukana wese watinokwanisa kuti tipe kuratidza kwedu kwerudo rwake pamwe nezvaakatiitira. Nhasi tiri ndapiwa munguva shoma yapfuura chiziviso chokuti ndipe, uye ndine zvinhu zvishoma pano zvandiri kuda kutaura. Zvino chimwe chazvo chiziviso chandapiwa maererano nemusangano webhodhi pane umwe usiku. Zvino pane mumwe mudhikoni wemukereke ino ave kugara kuArizona anova hama Collins, hama yedu inoremekedzwa. Zvino pavanenge vasipo, ivo bhodhi vasarudza hama Charlie Cox kuti vatore nzvimbo yavo apo vanenge vasipo. Zvino hama Charlie Cox vasarudzwa zviri pamutemo nematrustee kana kuti bhodhi remadhikoni ekereke ino kuti vatore hofisi yehama Collins pavanenge vasipo. Zvino chimwe chinhu chandiri kuda kutaura zvakare, ndinoda kutenda imi mose vanhu, nokuti vamwe venyu vanozoenda kumba tisati tava neshumiro yekupodzwa manheru nokuda kwezvipo zvakanaka zviduku. Zvipo chikafu chakawanda chakaudzwa kwatiri kubvira posi apo tanga tiri kuno, uye kubva kumudzimai wangu pamwe neni nemhuri yangu tinonyatsozvikoshesa zvikuru. Dzimwe nguva ndinokanganwa kutotaura chimwe chinhu nezvazvo. Pane basa rakawanda, munoziva, pfungwa dzangu dzinenge dzichipishana zvikuru nguva dzose. Munogona kufungidzira zvazviri kuvanhu, kwete bedzi vanobva pano mukereke ino, asi vanobva kwakapoteredza pasi rose. Maona, zvino zvinondichengeta ndiri mubishibishi nguva dzose. Mumwe munhu anga achitaura nezvekukumikidzwa kwevacheche neshumiro yerubhabhatidzo nezvimwewo zvakadaro. Zvakanaka kwazvo, ndinoshuva kuti dai ndaikwanisa kuzviita, asi zviri pakabanikidza zvikuru. Handitomborira nguva yacho. Ndinofanira kuchengeta pfungwa yangu iri pane izvi. Maridzo ino, munoziva Bhaibheri rakati kuvaapostori, kana kuti vaapostori waro mubhaibheri vakati, endai munozvitsvakira pakati penyu varume vari kupupurirwa kwakanaka uye vakatendeka vakazadzwa nemweya mutsvene kuitira kuti vaone nezvenyaya idzi. Zvino ndaudza Billy ati, muri kuzokumikidza mwana here panguva ino, baba? Ndikati, oh, ini zvangu, maona. Kana tine vakawanda vavo vakamirira kukumikidzwa, uye ndizvo chaizvo, ndichatozodzoka ndotora zuva rakatsaurwa nekukumikidza vana. Saka ndinoda kuzviita. Zvino, asi tinoda kutenda mumwe nemumwe wenyu kubva pamwoyo yedu, mudzimai, ini nemhuri yedu. Vanhu vakatiudzira chikafu chemumagaba, bhidzi nyoro, manwiwa, mapudzi, mastrawberry, chero, chingafugwa, vakachiudza. Imwe hama yakakosha nehanzvadzi yayo, rimwe zuva vakatiudzira zigari kuri yakakura kwazvo, ndichiri kuridya. Uye saka, chigo, zvino, ndiri kufanira kuritsvaira rose, ndisati ndaenda, ndinofungidzira kudaro. Saka kana ndikasazviita, mudzimai acharitora, toenda naro. Zvino, saka, ticha, tinotenda zviri kwazvo, nokuda kwezvinhu izvi. Ndinoziva vakawanda vevanhu vacho, vamwe vacho handivazive. Vachange vari muveranda pandinouya, uye nokudaro, ndinozvikoshesa kwazvo. Uye vakawanda ndinovaziva, ndine, ndaona vakawanda, uye pane vakawanda vasingakwanisi kuona. Ndine chokwadi chokuti munhu wese anozvinzwisisa kuti ndinoda kusvika kumunhu wese dai ndaikwanisa. Asi tinongori munhu mumwe chete. Maona, handikwanisi kuenda kumunhu wese. Ndiri kuita zvose sokuziva kwandinoita kuzviita. Saka, Mwari ave nemi. Ndine chokwadi chokuti pane mumwe achanga airemi ndiye Jesu Kristu, uye anokwanisa. Ndiye munhu wega ari kwese kwese, uye zvakare ane masimba ose. Saka anokwanisa kupa zvose zvinodikanwa, uye anoziva zvose zvakare. Anoziva zvitsvako zvako zvezvauri kuda. Ndinorayira munhu wese kuti handisi ndanga ndiri kukurumidza sekukwanisa kwangu. Kunyange pandanga ndiri pano mangwanani ano, ndichatora munhu wese wandinogona.
The omnipotent God will supply all your needs according to his riches and glory.
Uye kana vandinopotsa vari samasimba vachakupai zvisiwo zvenyu maererano neupfumi hwake huri mukubwinya. Handikwanisi kunyatsozvivereka zvakanaka. Mungazviverekawo here? Chiziviso chakatsaurwa cheimwe mhando. Zvino ndinofunga kuti Billy Paul anofanira kunge ari iye achinyora. Saka akafanana neni, handikwanisi kana kuverenga zvandinenge ndanyora pachangu. Uye saka ndine manyoriro ekupfupisa angu ndega. Kana mukaona zvimwe zvinyorwa zvangu pano, zvakanyorwa pano, munofunga kuti mungazvinzwisise. Ndine chinengenyeredzi chiri kuyambuka zambuko nezvimwe zvakadaro zvinongori zvose. Hama Adair vegu akanta vaone Reverend Perry Green kumashure kwekereke izvozvi. Zvakanaka. Zvino, saka chimwe chinhu chandiri ndiri kuda kuzivisa pano ndechekuti manheru ano zvino achave eshumiro yekupodzwa. Tiri kuzonamatira varwere nhasi manheru, uye saka ndinovimba kuti muchange muripo pano. Zvino tinotumira kwaziso kuvanhu vose kunze uko munyika yose nemuzita rachijesu kuti Mwari vachakuropafadzai mangwanani ano. Vamwe venyu vave kuda kutotarisana nenguva dzemasikati kumusoro kuNew York kwave kuda kusvika panguva dzemasikati. Zvino kunze kuArizona kuWest Coast dzinongori pedyo ne7 o'clock. Saka pane zvino pano tiri pakati chaipo. Saka Mwari vakuropafadzei pamuri kuteerera. Zvino zvinogona kuita sokunge ndakazviisa mwoyo mangu apo ndanga ndiri pano, uye handina kutenderwa kuti ndiwane maauditorium. Zvino pakupedzisira vakazoita sokutipa mvumo taikwanisa kuva neshumiro imwe chete, asi hataifanira kunamatira vanorwara. Ini hadi ndiyo shumiro yangu. Ndinofanira kuita zvandinenge ndaudzwa nemweya mutsvene kuti ndiite. Saka ndakairamba nokuti ndinoda kunge ndakasununguka kuita chero chinotaurwa nemweya mutsvene kuti ndiite. Maona, saka ndakafunga kuti ndinogona kungotsungirira rimwe zvezuva zvakadaro mutabhenakeri. Zvino kuri kutonhorera mangwanani ano, Ishe vangotigadzirira zuva rakanaka pano. Nokudaro tinotenda. Zvino mukuita izvi, ndauya kuno kuzodzidzisa ndiro dzematenda dzokupedzisira, ndiro dzematenda nomwe dzokupedzisira, nehwamanda nomwe dzokupedzisira, nemitinhimira minomwe yokupedzisira yemubhuku rezvakazarurwa, tichizvibatanidza pamwe chete munguva ino yatiri kurarama zvino, kutevera kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe mazera manomwe ekereke. Saka hatina kuwana nzvimbo yekuti tizviite. Saka ndine tariro yokuti pandinenge ndangokwanisa, tichagona kuwana nzvimbo inokwana kuitira izvozvo. Mungava muno kana Louisville, New Albany kana kudzika tende, kuitira kuti tizogona kungogara chero Ishe vachititungamirira kuzviita. Asi mune izvi zvino ndatora mukana uno kuratidza kuvanhu zvandinotenda pamwe nokutenda kwangu muna Mwari, uye zvadaro ndokuudzai kunguva iyo yatiri kugara mairi. Zvino naizvozvi hazvina mumwe munhu wazvakanangana naye zvitendwa chero zvachingave, zvinongori sokuona kwatinoita shoko raMwari. Uye musi wesvondo wapfuura takava nekudururwa kwakaisvonaka kwemweya pashoko. Yakanga yakareba kwazvo, uye handina kufarira kugara zvakareba kudaro. Asi zvakadaro handizive kuti inguva ipi patichazosangana kekupedzisira. Zvino tinofanira sekuti toda kuva ndinoda kuva waro saPauro akataura kare, handina kutya kukuparidzirai zano rose raMwari. Jesu akati haana chaakarega kuudza vadzidzi vake. Uye sezvo ini ndanga ndakabatikana kwazvo nokuedza kugara pasi pechizoro chemweya mutsvene kuti ndiwane kuti iyi inguvai, iyo mharidzo yenguva mairi dzimwe nguva ndinokundikana kubuda panze ndonoita mabasa angu semurada wakristu semushumiri asi tine varume vakawanda vanoedza kutibatsira kuzviita zvinova zvatinotenda nokuda kwazvo hama dzangu dzose vashumiri zvino handisi kuedza kuchengeta vanhu kana imi kunze uko munyika kuri kuenda maridzo maikwanisa kumira motarisa mukati muno mose mekereke ino mangwanani ano munzira pakati pezvigaro munorererwa vacheche kunze maredhiyo akabatidzwa mumabhazi mumatirera nezvakadaro nemudzimotokari maiona kuti idambudziko rakadini zvino shumiro yoga yoga vazhinji vazhinji vanouya vachityaira nekufona nezvakadaro vakatadza kupinda kana kuve pedyo zvino tinoda nzvimbo yakawanda kuitira kuti vanhu vagone kugara pasi uye vange vakadekara uye zvadaro nokuudza kuma maridzo yandinofunga kuti yakakosha zvikuru ndinonzwa tose tinofanira tose kunge takadekara tigere pasi zvino saka tinogona kuteerera tiine mapedzura nemapepa edu nezvinyorwa nemabhaibheri nezvakadaro kuti tinyore pasi zvinyorwa asi nenzira iyi ndafunga kuti ndinodzokera kunguva iyo yatinayo yatiri kurarama mairi zvino ndoedza kuudza zvimwe zvezvinhu izvo zvamuchasangana nazvo uye muchazoda kunge miinazvo kana ndikauya pano nhasi kana rimwewo zuva kana mumwe womushumiri kuedza kuudza mharidzo kuvanhu vanhu vari kufa sezvatiri uye nguva yave pedyosa kwazvo sokutenda kwandinoita zvemuzuva rino ndingava munyengeri ndikaedza kuudza chimwe chinhu chandinoziva kuti imi chinokufadzai asi chinenge chichipesana neshoko ramwari kana chimwe chinhu chinounganidza mhomho yevanhu kana chimwe chakadaro ini handingambova zvandavinga pano kuti ndive mushumiri wakristu ndinoda kuudza chimwe chinhu chandinofunga kuti chine basa guru kwamuri kwete kungoonekwa asi kufunga kuti chimwe chinhu chokuti kana ndikafa nhasi mangwana chinenge chakabayirira mumwoyo mako kuti uenderere mberi ugoshumira mwari iye zvino ndinoda kutaura kuti pane chimwe chinhu chave kugadzirira kuitika ndinozviziva vazhinji venyu pano munorangarira Abrahama Junior Jackson vakauya kwandiri nguva shoma tisati taenda kuarizona pamusoro pechiroto chavakava nacho chinhu chinoshamisa vangari vanozvirangarira zvino ishe vakatipa dudziro uye zvikaitika nemazvo zvino vachangobva kuva nechimwe chiroto chimwewo zvino chinhu chinoshamisa mumwe murume akanga ari pano rimwe zuva anobva kuoregon haatombondizivi zvachose uye akanga akarota chiroto chimwe chete potse icho chakarotwa naJunior Jackson zvino akauya ndokundiudza handizive dudziro yacho ndakamirira ishe asi ndinoziva kuti chichange chiri chinhu chinobva kuna mwari ingozvirangarirai izvanzi najehovha chimwe chinhu chiri kuuya chichibva kuna mwari handisi kuziva kuti chii chinonyatsoshamisa chinoshamisa kwazvo zviro kwazvo zviri maererano nezviroto izvo varume vaviri mumwe wavo dai anogona kunge anga ari mubaptist presbyterian anogona kunge agere muno mangwanani ano handizive akanga ari pano rimwe zuva handizive murume uyu asi akataura chiroto ichi aine misodzi mumaziso ake zvino chakamuzunguza akauya nzira yose achibva kuoregon kuzochitaura hama Jackson vauya nenzira imwe chete iyoyo mangwanani ano varume ava vasingazivane mumwe ari chiuru chemamaira kubva kune mumwe uye zviroto zviviri izvi zviri chaizvo pachinhu chimwe chete saka mweya mutsvene wakabata dudziro yacho kubva kwandiri handizivi zvokuudza murume wacho asi ndinoziva kuti mwari vane zvavari kuda kuita uye zvichange zvichibwinya mumaziso edu zvino mharidzo mangwanani ano ndinoda kuverenga kubva mubhuku revagaratiya handiparidze kana kungochidzidzo chesunday school uye zvino imi varume nemadzimai makamira nemadziro zvino kana mumwe munhu achida kuchidyara nemi okuita kuti umbogara pasi zvishoma kana zvimwewo zvino hamumbotikanganisi ingovai noruremekedzo zvino kana vana vamai vaduku vavo vakachema kanawo zvimwe mumwe munhu achabuda kubva mukamuri yokurerera vana kuitira kuti vagowanawo nzvimbo yemuduku uyu uye zvino torai mapedzura enyu bhaibheri zvino mogadzirira kunyora pasi magwaro ayo atichaverenga. Handidi kuti muudzwe kusungikana, ndinoda kuti muudzwe kuve makasununguka kugara pasi muchidzvera. Zvino unogona kusawirirana nazvo, izvozvo zvakangonaka. Asi ndiri kungotaura izvi munyika yose mangwanani ano, kuitira kuti vanhu vakatenda mharidzo iyo Ishe Jesu vakandipa kuitira nguva ino vagoziva zviri kuitika pamwe nokuzviisa mumagwaro. Musi wesvondo wapfuura takataura nezvevazodziwa muzuva rokupedzisira. Uye kana iwe chero ani wenyu vanoteerera matepi, ivai nechokwadi chokuwana tepi iyi. Kwete kuti tinoda kutengesa matepi, handiyo nyaya yacho. Inyaya yekubuditsa mharidzo kunze. Maona, kana uine muchina wematepi, unganidza boka revanhu pamwe chete, zvinowoiridza, munyatsoteerera vazodziwa. Unonzwa vanhu vachisimuka vachiti, Bhaibheri rakati mazuva okupedzisira vaprofita venhema vachasimuka pamwe nokuita zviratidzo izvi. Ndizvozvo chaizvo zviri gwaro. Zvino izvozvo zvinoshanda papi? Zvinofanira kuiswa pakafanira. Manheru ano tinoda kutaura zvokuti kana Ishe vachitendera nezvamwari achizarurwa mushoko rake, zviri zvokuti ziso harikwanisi kuiswa panofanira kunge paine nzeve. Maona, zvakangofanana nokudhidha Bhaibheri rose, uye mubhaibheri rose rinoratidza Jesu Kristu. Saka ndinoda kutaura nezvazvo manheru ano Ishe vachida. Uye zvino kana zvisizvo, pane rimwe zuva riri mberi. Zvino mubhuku ravaGaratiya uye mubhuku rechipiri revaKorinte 4:1-6, tevere vaGaratiya 1:1-4, ndiri kuda kuverenga rimwe gwaro. Zvino muna vaGaratiya 1:1-4, Pauro muapostora, tarirai kubira nokukasika muapostora, zvinoreva uyo akatumba kana mumishinari. Pauro muapostora usina kubva kuvanhu kana kutumwa nomunhu, asi Jesu Kristu naMwari Baba wakamumutsa kuvakafa. Nehama dzose dziri kwandiri kukereke dzeGaratiya, nyasha norugare ngazvive nemi zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu. Wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu kuti atisunungure kunyika yakaipa yazvino nokuda kwaMwari Baba vedu. Ngave nokubwinya nokusingaperi-peri. Ameni. Zvino mubhuku rechipiri revaKorinte, chitsauko 4, tiri kuzoverenga kubva pandima 1-6. Saka zvatinako kushumira uku, patakanzwirwa ngoni napo, hatineti, asi takaramba zvinhu zvakavanzika zvekunyengera, tisingafambi nemano kana kubata shoko raMwari nounyengeri. Asi pakuratidza kwedu zvokwadi, tinozvitendisa kuhana dzevanhu vose pamberi paMwari. Zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa kune vakarasika, kana izvozvo zvisingaudzi kutemera, handizivi chinozviita. Kune vasingatendi vakapofumadzirwa ndangariro naMwari wenyika ino kuti varege kuverekerwa nechiedza cheivhangeri yokubwinya kwaKristu uri mufananidzo waMwari. Zvimwe chete sezvazvaive mubindu reEden, vabuditsei kunze zvichida vangazobata muti uyu, nokuti hatizviparidzi isu, asi Kristu Jesu kuti ndiye Ishe, nesu varanda venyu nokuda kwaKristu. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima, akavherekera mumwoyo yedu, uye kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaJesu Kristu. Ameni. Ndizvo zvinoreva shoko. Zvino chidzidzo changu mangwanani ano ndechokuti Mwari wezera rino rakaipa, sokuverenga kwataita mumagwaro, Mwari wenyika ino zera rino rakaipa. Zvino mharidzo ino inoratidza pachena uipi hwezera rino rakaipa, uye inokwana kupa chiprofita kuzera rino rakaipa. Uye ndiko kutenda kwangu kuti zvose, kuti Bhaibheri rine mhinduro dzose kuzera rose. Zvakatofanonyorwa kare muBhaibheri kuitira mutendi wezera iroro. Ndinotenda kuti zvose zvatinoda zvakanyorwa imo muno chaimo. Zvinogona kududzirwa nemweya mutsvene. Handitendi kuti pane munhu hake panyika ane kodzero yekuisa dudziro yake pashoko. Mwari havadi mumwe munhu kuti adudzire shoko ravo. Ivo vanozvidudzirira pachavo. Vakati vaizozviita uye vanozviita. Sezvandakataura nguva dzakawanda, vakati mhandara ichabata mimba. Vakazvitaura kubudikidza nemiromo yemuprofita. Zvino mhandara yakazviita. Hapana anofanira kuzvidudzira. Pakutanga vakati ngakuve nechiedza uye chikavepo. Hapana anofanira kuridudzira. Vakati mumazuva okupedzisira vachadurura mweya wavo panyama yose uye vakazviita. Hazvidi ani zvake kuti azvidudzire. Vakati mumazuva okupedzisira zvinhu izvi zvatiri kuona zvichiitika zvino zvazvichange zviri pano hazvidi kududzirwa. Zvakatodudzirwa kare. Aona iye zvino nyatsocherechedzai zvino patiri kudzvera shoko. Mwari wezera rino rakaipa ratiri zvino kurarama mariri zvinogona kuita sezvisingadzwisisike, chinhu chisingadzwisisike kwazvo muzera rino renyasha, apo Mwari vari kutora vanhu nokuda kwezita ravo. Anova mwenga wavo muzera rino rakaipa rinofanira kudanwa kudzi zera rezvakaipa. Iro zera racho rokuti Mwari vari kudana vanhu nokuda kwezita ravo nenyasha kudze. Zvino rinonzi zera rakaipa. Zvino ticharatidza neBhaibheri kuti rino ndiro zera ravaitaura nezvaro. Zvinoshamisa kwazvo kufunga zvakadaro kuti muzera rakaipa serino kuti Mwari ipapo vachange vachidana mwenga wavo. Macherechedza vati vanhu, kwete kereke. Sei? Asi inonzi kereke. Asi anozodana vanhu. Zvino kereke iungano yevanhu vakawanda vakasiyana-siyana. Asi vari kudana mumwe pano. Havana kuti ndichadana maMethodist, Baptist, maPentecost. Vakati vaizodana vanhu kuitirei? Zita ravo. Munoona vanhu, mumwe kubva muMethodist, mumwe kubva muBaptist, mumwe kubva muLutheran, mumwe muKatorike. Maona, asi vari kudana kwete boka rekereke, asi vanhu kuitira zita ravo. Vanogamuchira zita rake, vakatsidzirana muzita rake, vari kuenda kumuchato kunoroorwa naye kuti vazova chikamu chake. Munoona nokutemerwa sezvakangoita murume anosarudza mudzimai akamufanira muupenyu. Ainge akatemerwa kuva chikamu chemutumi wake. Saka naizvozvo mwenga waKristu uchadaro uye utori zvino kubva kare wakatemerwa naMwari kuva chikamu chemutumi uyu. Maona, magwaro akapfuma kwazvo azere neuchi. Cherechedzai, kwete zvakataurwa nemumwe munhu, kwete vakadanwa nemumwe munhu, asi vakasarudzwa naMwari nyika isati yavambwa. Uye vari kudana vanhu ava mumazuva okupedzisira, kwete sangano, vanhu kuitira zita rake. Zvino zera rino rakaipa ndipo pavari kuzviita. Zera rino rekunyengera svondo rapfuura muna Mateo 24 ndiro raiva zera rine unyengeri hunodarika mazera ose. Ose mazera ounyengeri kubva mubindu reEdheni zvichidzika kwese hakuna kumbova nezera raive neunyengeri sezera rino. Vaprofita venhema vachasimuka vagoratidza zviratidzo nezvishamiso. Dai zvaikwanisika kuti vanyengere ivo vasarangurwa. Maona, zvino makereke akangotonhora ane urongwa akaomarara nezvimwe zvakadaro edzidzo dzeBhaibheri dzakagadzirwa nevanhu. Izvozvo hazvaigona. Vasanangurwa havaimboita basa nezvakadaro. Asi zviri kumusoro uku kwazvakada kuita sechinhu chaicho. Kungosiya shoko rimwe chete ndizvo zvoga zvaunofanira kuita. Rakavimbiswa rezera nguva huru kwazvo. MaKristu kwese kwese Cherechedzai nguva yatiri kurarama mairi. Nyorai pasi. Muzviverege uye muteverese. Ko, Mwari vakadanirei vanhu kubva muzera rino rakaipa kuitira zita ravo. Chikonzero chacho ndechekumuedza mwenga wavo kuitira kuti paanoratidzwa amboedzwa aratidzwa kuna Satani sezvazvaiva pakutanga ndizvo zvazvichave pamagumo sembeu painotangira muvhu inokwira ichiuya nemuvatakuri upenyu hwayo asi inoguma yave mbeu imwe chete sezvayaiva payakapinda muvhu uye nzira imwe chete iyo mbeu yekunyengera yakawira muvhu muEden ndiyo nzira imwe chete yainoguma nayo mumazuva okupedzisira sezvaiva zvakaita evhangeri payakawira musangano paNicaea Rome inoguma yave musangano repamusoro-soro sezvakaita mbeu yekereke yakadonha kareko nezviratidzo zvishamiso naKristu mupenyu pakati pavo inoguma mumazuva okupedzisira pasi peshumiro yaMaraki 4 zvino yodzoreredza zvakare kutenda kwepakutanga kwakambopiwa tinoona zvino zera rino rakaipa riripo kuratidza kuna Satani haana kupanana naEva uye kuti haasi mhando yakadaro yemudzimai uye achaedzwa neshoko rake mwega semwega waAdhamu akaedzwa neshoko zvino mwega waAdhamu akatenda chikamu chose cheshoko rose asi ndokuvhiringika pavimbiso imwe chete yokuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi nhasi unoona asi ndokukundika pavimbiso imwe chete pasi pemiedzo wemuvengi vakatarisana chiso nechiso uye zvino vanhu vakadanirwa zita rake saizvozvo ndivo mwenga wake ari kuuya kuzosangana zvakare nechinhu chimwe chete kwete bedzi nechokwadi chemasangano kanawo zvimwe asi shoko rose nokuti pakutanga kwebhaibheri munhu akapiwa shoko ramwari kuti ararame naro shoko rimwe chete risina kududzirwa nemazvo nemumurume anonzi Satani ari mumutumbi wemhuka ainzi chikara Satani ari mumutumbi uyu aikwanisa kutaura naEva zvino ndokududzira shoko zvisiri izvo kwaari ndokubva arasika munoona rinofanira kunge riri shoko rimwe nerimwe pakati pebhaibheri jesu akauya ndokuti munhu haangararame nechingwa choga asi neshoko rose paakaedzwa nasatani zvino mwari vari kutiudza pano mumazuva okupedzisira kuti mwari wenyika ino achasimuka mumazuva okupedzisira uye ani naani achawedzera shoko rimwe chete kwariri kana kubvisa shoko rimwe chete kwariri chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu Mwari vatinzwire tsitsi uye ngatisafambe semashati akaomarara zvipfuwa zvakabudiswa kunze musoro mudenga anoziva zvose nokuti nesuwo pane imwe nguva taive mukusateerera ngativei nenyasha nengoni nekunzwira mumwoyo yedu kuna mwari touya mukuzviriripisa kuchigaro chenyasha zvinoshamisa zvino mushure memazana gumi nemapfumbamwe emakore ekuparidza evhangeri uye zvino iye mudzimai zvichireva urongwa hwenyika hwaipa kudarika mazuva ayo apo paakanga ari pano urongwa hwenyika hwawedzera kuipa nyika yave kusvika panhongonyika huru munozviziva izvozvo ishe vari kuzadzikisa shoko ravo kwese kwese nezuro ndakabira ndine tano yekuti muchinda muduku haazodaro ndakanga ndauya nemudzimai wangu naamai Wood hama Roy Robertson pane imwe nzvimbo kuno hama Wood tanga tamira pano paYoungstown Shopping Center duku kuti titore imwe pasi yaiva nahanzvadzi Wood zvino ne Patai watakamirapo, kumwe mchida wechidiki, akafamba, doku uya ipapo, doku zvizivisa, zvinobudu watisika zivi. Mumwe zvemurume wechidiki, akafamba, doku uya, doku divaiva zvimwe kuda ku Alabama, George, inotenda Georgia. Nukuti ndakawa mvunza, kana maizi wavendu, ama Welch Evans. Jino takatawa na kuima minisi mashoma. Jino pandakanga ndawe kuyenda, mjaya uya, aka nitarisa. Apo mwe mchinda uya, ni mwana kumana wange mduku, wakanga ufaba wachienda, mjaya uya, aka nitarisa. Akati, chino goni chiru chime chete, chandiri kuna kutawura. Nikati, urimu tendi here, urimu kristu. Nukuti, kwete changamiri. Akati, Daka, ndino kuna kutaza kuzokorora shoko chairo rakataura pano asai kuna kunge aive nekakushora ndakanga ndamubvunza nezvezvinhu zvekuonekwa kwemutumwa waJehovha zvino iye ndokuti akambodzwa nezvazvo asi haana kumbobvira akaenda kukereke kereke ino ndikati unozvitenda here ndokuti hongu changamiri akati ndanga ndakatarisa chimwe chinhu ndokuti vanhu vanga vachindiudza pamusoro Pezvakafano taurwa izvi, pamwe nezvimwe, uye ndakanzwa patepi kuti, makaprofita kuti, California yaizotsemuka sei saizvozvo. Zvino ndokuti, zvino pandakazviona mupepa, ipapo ndakazvitenda. Akati, ndiri kuuya nhasi kana mangwana, ari nhasi, kekutanga kangu. Ndakati, Mwari vakuropafadze mwanakomana, ndokutanga kumugwinha ruoko rwake. Akati, asi ndinoda kutaura chimwe chinhu kwamuri, changamiri. Akati, Ndakarasika zvokurasika zviya. Akati, ndakaita sekobiri riri mumurwi wejecha. Ndakarasika. Ndikati, asi haufanirwe kugara wakadaro. Pane mumwe akamira pano zvino, anokwanisa kukuwana panguva iyo yaunenge wagadzirira kuwanikwa. Iye ndokuti, ndakagadzirira. Ndikati, ungakotamisa here musoro wako. Iye ndokuti, handisi kunyara, kwete izvozvo zvoga, akagwadama nemabvi ake, imomo munochengeterwa motokari, pamberi pevanhu vose, vanhu vaive mumugwagwa, vakamutarisa, ipapo takanamata naye, kusvikira apira mwoyo wake kuna Mwari. Akauyako ari mutadzi, ndokudzokera ave mwana waMwari. Akafamba nebadivi remotokari, akafa, ndokudzokera ave mupenyu. Ndikati, chidziva chichange chakazarurwa mangwana. Riripo tsime rizere neropa, rakatorwa kubva mutsika dzaEmmanueri. Apo vatadzi vakapinda pasi pemafashama, vanobvisa madzvanga ose okupomerwa. Ndakati, simuka ubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu, uchidana pazita raShe, Mwari vachakuzadza neMweya Mutsvene, uye vagokupa zvinhu zvikuru izvi, vagokuita kuti uzvione. Chii? Nyika yave kusvika panhongonya. Sei, mweya wekusatevera mirayiro, kuora kwehunhu hwevanhu, chinamato chesainzi, zvaitungamirira kune nhare inogara shiri dzose dzinovengwa uye dzine tsvina. Sokutaura kwakaita Bhaibheri. Ngatizviverengei zvakazarwa 18. Patiri kungoti tichitanga panyaya iyi, tinotora zvakazarwa 18, 1 kusvika 5. Ndinofunga kuti ndazvinyora kwazvo. Shure kwaizvozvi, ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga, aine simba guru, zvino nyika ikavherekerwa nokubwinya kwake. Akadanidzira zvine simba nenzwi guru. Zviro imi vanhu makava nezviroto, achiti, rawa, rawa Babiloni, kuta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa, nokuti marudzi ose akanwa waini yokutsamwa kweupombwe wekereke, waro, namadzimambo enyika, akaita upombwe naro, navatengesi venyika, vakapfuma kwazvo kubudikidza neuwandu hwezvinotapira zvaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kugamuchira matambudziko aro, nokuti chivi charo chasvika kudenga. Mwari vanorangarira kusarurama kwaro. Iyambiro yakadidi. Zvinokandira kereke kudzokera kuna zvakazarwa 3:14, muzera reRaodikia riine kusatevera mirayiro nezvinamato zvachose, asi pasina kutevera mirayiro. Iwe, nokuti unotaura kuti, takapfuma, hapana chatinoshaya, hauzive here kuti, hauna kusimira, unodzwisa urombo, uri ofu uye hauzvizive zvakanyatso kwadirana negwaro rezera rino kwete zvegwaro rezera raDhanieri kwete reavo vari kuzita rezera raNoa asi kuzera rino rokupedzisira rakaipa cherechedzai pano hauna kusidira regai zvisidine zvakanyatsodzika ndinoziva kuti ndinogona kuwana kusawirirana neni kwakawanda papfungwa iyi asi zvasvika panzvimbo yokuti mukristu haambokwanisi kubva mumba make akasaudzwa muupo hwezera rino rakaipa nemadzimai asina kupfeka zvakakwana madzimai ndiri kuzotaura izvi uye ndinoda kuti muteereri uye varume nemadzimai munogona kusawirirana nazvo asi ndiri kunzwa kutungamirirwa kuzvitaura manga muchiziva here kuti mukadzi wese anokumura hanzu dzake saizvozvo haana pfungwa dzakakwana munoziva here zvaari kunyange achizvitenda kana kuti kwete kana kusafunga kudaro anenge ari chipfeve kunyange mudzimai uyu anokwanisa kubira neruoko rwake pamberi pamwari agopika kuti haana kumbobatwa kana nemumwe murume kunze kwemurume wake uye chinogona kunge chiri chokwadi chizere asi zvakadaro anongori chipfeve jesu akati ani naani anotarisa mudzimai akamuchiva atoita upombwe naye kare uye mudzimai anogona kunge munoona mudzimai akashamba bhaibheri rakati uye haazvizive mweya uri kumuzodza kuti aite zvinhu zvakadaro mweya wakaipa weupfeve munhu wake wekunze mutumbi wake nyama yake anogona kunge akachena anogona kusaita upombwe zvachose uye agogona kupika kuna mwari uye chigova chokwadi kuti haana zvachose asi mweya wake mweya weupfeve akanyatsopofomadzwa namwari wenyika ino wefashoni anenge akazvipfekedza zvinodenha ruchiva zvinoobuda kunze uku rimwe zuva hama udhu neni taiisa igwa redu murwizi ndainge ndichambobva pamba kwemabirisi mashoma kumbokwidza nerwizi zvino kwese kwawaenda madzimai ainge aine mabutwa maduku ezviya zvinonzi makini kanawo zvimwe pavari izvozvo zvinonyadzisa mudzimai haagoni kunge ari mupfungwa dzake dzakakwana zvino opfeka chinhu chakadaro akagarwa nemweya weupfeve zvino izvozvo unopedzerana namwari mudzimai nokuti uchaona rimwe zuva kuti izvozvo ichokwadi ko ungadavirei mudzimai uchiziva kuyereswa kwakaitwa muviri wako zvinouyisa pachena kune madhimoni ane ruchiva akazara nezvivi ari kufamba mumugwagwa wezuva rino kana vanakomana vamwari vanga vose vachiri vanakomana vamwari murume wako ari mwanakomana wamwari aizokuita kuti upfeke nguo kana kuti aikusiya kana mukomana ari mwanakomana wamwari hamboroora chinhu chakadaro maona unoti muri kugadzi kwete ndiri kukuudzai chokwadi zvino rimwe ramazuva uchasangana nacho hauna kupfeka mombwe hauzvizive ndinopika kuti handina kumbotyora mhiko dzemurume wangu murume wako achakutonga nokuda kwazvo kana wakazviita asi mwari vachakutonga nokuda kwemhando yemweya wawinawo mauri kwete kukutonga nomutumbi wako asi nemweya wako iyeye munhu wemukati munhu wekunze mutumbi wenyama unotongwa nemanzwiro matanhatu kana kuti manzwiro mashanu waro munhu wemukati munhu wemweya anotongwa nemanzwiro mashanu hana nerudo nezvakadaro munhu wekunze kuona kuravira kunzwa nekubata kudwidza kunzwa nezeve asi mukati memweya uyu mune munhu wemukati uye anotongwa nechinhu chimwe chete kuda kwako kwekuzvisarudzira unogona kugamuchira zvinotaurwa nadhiabhori kana kugamuchira zvinotaurwa namwari zvino izvozvo ndizvo zvinozoratidza mhando yemweya uri imomo kana uri mweya wamwari unodya pazvinhu zvamwari haudye pane chero chinhu chemunyika jesu akati kana uchidajika, kana zvinozvejika, chikodzero chacho ndechekuti rudo rwaMwari haruna kana kumbopinda munzvimbo iyi yemukati. Satani akunyengera, uye munhu haangararame nechingwa choga, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Cherechedzai, zvino tinoona kuti mudzimai haana kupfeka, anonyadzisira uye akashaba. Zvino nyika inoita sokunge iri muzera rakaipisisa ratirambovapo. Hapana mune ripi zvaro zera apo madzimai paakamboita maitiro akadaro. Hapana, kunze kweapo nyika yakanga yave kuda kuparadzwa nemvura zhinji. Uye Jesu akataura nezvayo, tichasvika kwazviri muchinguva chinotevera. Mwari havachagona here kutungamirira, kana kuti vari kungotendera chimwe chinhu kuti chitore simba? Handizive. Minduro chaiyo kumubvunzo uyu ndeyekuti pamaonero angu pane mweya miviri iri kupikisana munyika nhasi iri kushanda. Zvino hazvikwanisike kuti kunge kuine inodarika miviri, misoro miviri. Zvino mumwe wacho mweya mutsvene uri kushanda, mumwe wacho mweya wadhiabhorosi. Uye mumazuva ano okupedzisira mukunyengera. Iye zvino ndichaisa pfungwa dzangu ipo pano pane chidzidzo chose chasara, chimwe chose mharidzo yedu. Mweya miviri, mumwe wacho mweya mutsvene waMwari, mumwe wacho mweya wadhiabhori uri kushanda mukunyengera. Vanhu vemunyika iye zvino vari kuita sarudzo yavo. Mweya mutsvene uri pano uchidana mwega waKristu. Ari kuzviita nokusimbisa shoko rake revimbiso kwaari rezera rino, achiratidza kuti ndiKristu. Kana mudwe uchifanirwa kufamba muzera rino, mudwe uchafamba. Kana tsoka ichifanirwa kufamba muzera rino, tsoka ichafamba. Kana ziso richazoona muzera rino, ziso richaona. Maona, mweya waMwari sezvo wakura kusvika muchibiro chizere chaMwari, ndiro zera ratiri kugara mariri. Mweya mutsvene ari pano achisimbisa mharidzo yenguva. Uye mweya mutsvene uri kuita izvi kuitira kuti vanhu vanotenda Mwari vagodanwa kubva munyonganyonga iyi. Mweya wadhiabhore usiri mutsvene uri pano kudana kereke yawo nenhema, senguva dzose, kubudikidza nokutsveyamisa shoko raMwari sezvaakaita pakutanga. Kuona uchidzokazve panguva yembeu zvakare kubva muEden yeunoi uyu zvakare. Zvino kare zvichipfuura neuko uri wevamwe mazera, waive uri wemasangano, waive uri weuku uko kana kumwewo, chii chakaitika kugudhe remasangano? Rakaoma, mweya unoramba uchisiya uchienda mberi, uye unogumisira wave mumbeu. Muri kuona? Zvino miedzo yavo vaviri inodzokera nenzira imwe chete yayaiva pakutanga. Cherechedzai, musarega, musarega, kwete, musazvikanganwa zvino. SaJohani, Johani wekutanga 4:5-6, kana uchida kuzvinyora pasi, anozviti mweya wekutsauka. Evha haana kungobuda zvinyore achinyatsoda achiti handitendi muna Mwari. Kwete, yaiva nhema yaakatenda. Satani haana kumbouya nokuti zvakanaka, haritombori shoko raMwari. Akabvuma kuti raive shoko raMwari, asi akaisa dudziro yake pariri. Zvinova ndizvo Mwari zvavakavaudza zvakajeka kuti vasazviite. Chii chazvinoita? Zvinoita matendero akatsauka zvakasimba kuti vanhu vatende nhema uye vagotongwa nokuda kwayo. Zvino kana uchida kuzviverenga vaTesaronika vechipiri 2:11, sezvo ndine akangoita magwaro akati kuti pano, uye hatisi kuzokwanisa kuaverenga ose, rimwe chete pano neapo ndichapa kwaburi. Zvinoita sokunge zvisikanzwisisiki kuti une mubvunzo pazviri kana wozvimwe, uye tingangozviisa pasi. Zvino tozozviverenga kuti zvikunakirei imi, imi. Kuita matendero akatsauka kwazvo sokutaura kwakaita Bhaibheri kuti zvichadaro, vaTesaronika vechipiri. Zvino uyu munhu wechivi anobva avapo, zvino ogara mutemberi yaMwari, achizviratidza kuti iye ndiMwari zvino oita kuti vanhu vapinde mumatendero akatsauka kwazvo kuti vatende nhema uye vagoitenda vozotongwa nokuda kwayo ndicho chinhu chimwe chete chaakaita kuna Eva akamupa haana kana kumbomutaurira kuti shoko handiro asi akamupa manzwisisiro akatsauka kwazvo zvokuti akatenda nhema mweya wemanzwisisiro akatsauka newadhiabhori madhimoni iye zvino ari kushanda muvana vekusateerera kusateerera kuchii kochiiko icho vana vemuzuva ranhasi chavasiri kuteerera kwachiri sezvaiva Eva pakutanga kushoko ramwari rechokwadi ndizvo chaizvo zvino kana uchida kuzwana ngatizarurei pazviri vaefeso 2 mirayi zvishoma nokuti zvinoita zvakanaka kana tikaichamira munguva shoma kana musiri yenyu pakumhanyira kukuru uye toverenga zvimwe zveizvi vaefeso 2:1-2 zvino akakumutsai imi makanga makafa kare nokudarika kwenyu nechivi zvenyu izvi zvamaifamba mukati mazvo kare netsika dzenyika ino nenzira dzomuchinda wesimba remumhepo dzomweya unobata zvino muvana vokusateerera vana vokusateerera zvino kana antikristu achitangira ipapa muhucheche hwekusateerera saka zvichange zvakadini pazvichagumira mumunhu waantikristu zvichange zvichinyengera zvikuru ko kuchange kuri kunyengera kune simba rakawedzerwa zvakadini kunogona kupiwa kunyika nemunhu mukuru kudarika mwana mucheche zvino akati mweya wenzwisiso yakatsauka iye zvino uri kushanda muvana vokusateerera kusateerera kushoko cherechedzai iye zvino ndiri kuda kumbogara pazviri kwechinguvana vana vokusateerera mwana waiziva here iwe kutanga kwako ndinogona kuratidza neshoko ramwari kuti iwe chero munhu ari munhu waive mupenyu muna baba vasekuru vako uye baba vasekuru vako vakazounzwa zasi kuna sekuru vako zvino kuna baba vako zvino kwauri unozviziva izvozvo bhaibheri rakati ndinotenda vahebheru 7 apo Merikizedheki paya Abrahama paakadzoka achibva kunoparadza madzimambo Abrahama akabhadhara Merikizedheki chegumi chezvose zvaainge apamba zvino heunoi Pauro zvino ari kutaura kuti Revhi uyo aigamuchira chegumi akanga achiri akabhadhara chegumi nokuti akanga achiri muchiuro chaAbrahama paakasangana naMerikizedheki saka chero icho chakaitwa naAbrahama saka tinozoona zvino kuti Revhi akanga ari muna Abrahama akanga ari baba vasekuru vake Abrahama akabereka Isaka Isaka akabereka Jakobho Jakobho akabereka mazitateguru Revhi zvino zvadaro munoona hepanoi panouya kuonekwa kwakajeka kutemerwa zvino mumharidzo idzi ndinoda kusimbisa zvinhu izvo zvandakakuudzai mumharidzo yechiedza chino chemadekwana iyo Mwari vakati yaizouya panyika uye cherechedzai zvino chikara chakanga chichazouya panyika chaizonyengera avo vose vane mazita asina kuiswa mubhuku reupenyu regwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa mupfungwa dzamwari pachavo mwari mweya mukuru pakutanga pasati pava nemavambo aive mwari uye wanga uchiziva here kuti waive maari ipapo kana uri mukristu zvino waive maari ipapo uyezve kana zviri izvo uzaro hweumwari hwese mumutumbi hwakaumbika muhumunhu hwajesu kristu uye zvadaro jesu paakafa pamuchinjikwa ndakafa naye Nokuti daive paari ipapo. Nokuti aive uzaro weshoko wakaratidzwa achiziva kuti taizoratidzwa munguva yaizotevera. Zvino taive paKarivhari naye, takapinda mubwiro naye, takamuka naye pakumuka kwake. Uye zvino takakwira kumusoro nemweya wake kuchigaro chenyasha, tigere pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu nguva dzose. Nokuti sechizenga cheupenyu hwepanyama hunounzwa huchidzika huri chizenga chinobva kuna Baba chichienda kuna Baba, kuna Baba, kuna Baba. Saka ndizvo zvakaitawo upenyu hwaKristu huri muchizenga. Ndicho chikodzero Mwari vachishandisa mweya waEriya nguva shanu dzakasiyana. Chii? Kugamuchidza zvichidzika zasi. Sezvakangoita upenyu hwepanyama nehunhu hwako unozvigamuchidzwa kubva pakuberekwa kwepanyama nababa vako. Saka ndizvo zvakaitawo mweya waMwari zvakatemerwa nyika isati yavambwa. Zvino kana shoko rose raMwari muuzaro rakaombwa mumutumbi wemunhu anonzi Jesu Kristu, imomo Mwari vakandiita kuti ndibhadharire zvivi zvangu imomo maari. Zvino vakandimutsa, vakandimutsa pamwe naye murumuko. Uye zvino tigere pamwe chete naye tiine simba nebvumo pamusoro pemadhimoni ose. Kana mukangogona kutenda izvo zvakapiwa naMwari. Asi kana usina kugara ipapo hauna izvozvo. Zvino kana wakagara ipapo uye usingazvitendi uye uchitya kufamba, haumbofa wakazvishandisa. Asi kana wakagarapo uchazvishandisa, nokuti wakatemerwa kuita zvaunoita. Farao pane rimwe divi akaudzirwa chinangwa ichochi. Bhaibheri rakati kuti ave Farao. Judas Iskarioti akaudzirwa kuzova mwanakomana wekurasika. Zvino cherechedzai zvokwadi huru idzi dzatiri kuswedera kwadziri. Zvino tinoona kuti kereke yakaramba kugamuchira shoko raMwari kuti rivatonge. Zvino ndokugamuchira Bharabhasi panzvimbo yacho. Iye zvino kana uchida gwaro racho pane izvozvo, Timoteo 27:15-23. Chii chazvakaita? Chinhano chipi chazvakaita? Iye zvino pafungei? Apo kereke yenyika muurongwa hwayo hwevarume vakarurama vachene sokufunga kwavo kuti ndizvo zvavaive, uye sezvaiva mumaziso evanhu, vakaroverera Jesu. Zvino ndokuti hatisi kuzoti munhu uyu atitonge. Zvino Jesu aiva uzaro hweshoko raMwari. Johani wekutanga 1 iro zvitaura. Zvino vakati hatisi kuzoti iri shoko raMwari rititonge. Asi aive shoko, asi meso avo aive akapofomara kune zvaakanga ari. Nokuti aive mhinduro yakananga kuchiprofita chose chakanga chichizozadzikiswa maari. Zvino tose tinozvitenda nokuti tiri kutarisa kumashure kuti tizvione zvichiitika. Asi dai nyika yaikwanisa yacho iripo zvino, zera rino rakaipa riri iro raiveko kareko panguva iyoyo, vaigoita zvinhu zvimwe chete zvavari kuita nhasi. Nokuti richingori shoko rimwe chete rezera riro riri kuratidzwa. Achazviita. Hapana chimwe chavangaita zvino. Vana vokusateerera vane manzwisisiro akatsauka kwazvo kuti vatende nhema uye vagotongwa nokuda kwayo. Cherechedzai, apo kereke yenyika payakaramba kugamuchira Jesu shoko rakaratidzwa muzuva iroro. Nokuti sei? Nokuti vakava naro rakadudzirwa neimwe nzira. Asi vaifanira kunge vakaziva kuti aive shoko iroro, nokuti zvose izvo zvakataurwa naMwari kuti vaizoita vakazviita. Uye akati kwavari, zverai magwaro enguva ino. Zvino kana ndisingasvike pachiyero chezvakataurwa nezvangu kuti ndiite, zvadaro musanditenda. Vakati, tinotenda Mozisi. Akati, dai baige baka tenda Moses. Bunga dai baka tenda. Nokuti Moses, akataura nezvangu. Uye zvakadaro, havana kuzviona. Mwari chaiwe kudenga, achifa pamuchinjikwa. Uye achitaura mashoko mamwe chete, akataurwa neprofita kuti, aizowataura. Uye zvakadaro, havana kuzviona. Maona, vakanga vasiri vemhando yake. Vakanga vasiri shoko. Kwete shoko, uye ivo, zvakadaro, vakanga, kanga vari vanamati vakuru. Asi vakanga vasiri shoko, nokuti rii, rikadai rakacherechedza nzvimbo yaro panguva iyoyo. Cherechedzai kunaka kwazvakaita, magwaro achibatana pamwe chete, muzera roga roga. Cherechedzai zvino, zvino kereke yenyika, payakaramba kuti shoko raMwari rivatonge, vakagamuchira mhondi. Barabbas, chicha zvakaita. Zvakasimudzira Satani, Mwari wezera rino rakaipa, panzvimbo iyo yaagara achida. Zvinoteererai. Nokuti Satani haana kumbotaurwa kunzi ndiMwari werimwe zera, kunze kwezera rino. Haana kumbotaurwa saMwari wezera raNoa. Haana kumbotaurwa saMwari wezera raMozisi. Mwari wezera raEria. Asi zera rino rakaipa. Iye ndiye.
Oh,
musazvipotsa. NdiMwari wezera rino rakaipa. Achinamatwa nemabiriyoni. Nemabiriyoni evanhu. Uye havazvizive. Asi gatiregei magwaro amufumure magwarani ano. Uye gationei. Zvadaro, unozoziva. Regai rugwaro, seumumisangano yekudzvera, apo mweya mutsvene unopinda mukati meshoko rawo zvino, wodana murume uyu, woti, haufaniri kunge uchirarama nemumwe mudzimai uyo, wakazviitirei makore gumi apfuura, pawakatiza nemudzimai wemurume uya. Chii chaari kuita? Ari kumuisa pachena, kufumura Satani. Uyo akasunga murume uyu, kana mumwe mudzimai ari kurarama nemurume wemumwe mudzimai, kana zviri zvavakaita, zvinhu zvavakaita. Chii chazvinoita? Kumufumura. Vanachiremba vanotora michina, zvinovaedza kutsvaga dambudziko. Havakwanisi kuzviita, hatikwanisi kutaura. Asi zvino Mweya Mutsvene unozouya zvino, wozarura kuti ndiani, zvino womufumura. Maona, ndizvo zviri shoko raMwari. Iro chiedza, chinovherekera murima. Zvino, ukatora ruzha, ruri mune imwe kamuri, rwunonzwikwa zvisikanzwisisike, boka nezvimwe zvinhu zviri kushanda. Uye hauzive kuti chii, batidzai gets nokukasika. Makurwe, mapete, vana verima. Zvino kana chiedza chikapenya, zvinodzamuka zvichienda. Vakaenda vachibva pakati pedu, nokuti vakanga vasiri vekwedu. Bhaibheri rakadaro. Maona, havakwanisi kugara muchiedza chenyika, nokuti Mwari wekudenga vatumira chiedza chavo mumazuva ano okupedzisira, kuitira kuti vajekese nzira yevana vavo, kuitira kuti vasafambe murima vachigumburwa, asi kuitira kuti vafambe muchiedza chekupenya kwaJesu Kristo, mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Amen. Cherechedzai, Satani haana kunzi Mwari werimwe zera. Asi zera rino, chagara chiri chinangwa chake, kuti ave saMwari, kubvira pakutanga chaiko. Ngati zviverengei, tichangotora nguva yedu, ngati dzokerei kuna, munoona, ndazvinyora pasi, Isaiah 14. Ngati dzokerei kuna Isaiah 14, kweminiti, zvino tigoona, zvakataurwa naMwari. Iye Mwari, zvakaitwa naSatan, Isaiah 14, 12 ne-14. Cherechedzai, haiwa, wawa seiko uchibva kudenga. Oh, Luciferi, iwe mwana kumana webaba kwenza. Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga. Ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Vana vaMwari zvino.
Also upon the mount of the congregation.
Uye ndichagara pamusoro pegomo reungano. Pamagumo ematiri ekumusoro. Chakanga chiri chinangwa chaSatani kuti anabatwe saMwari. akatora zvikabu zviviri kubva muzvitatu, zvikabu zviviri kubva muzvitatu zvenyeredzi dzemudenga, ndokuzvikwidziridza pamusoro penyeredzi idzi, ndokudziparidzira. Zvino ndokunyengera zvikabu zviviri kubva muzvitatu zvadzo. Muri kuzviona? Zvakanaka. Cherechedzai, ndicho chinangwa chake. Uye zvino akagadzirira nemwenga wake wakasanangurwa zvakanakisa, wakadzidza kubudikidza nezivo yake. Munoona, wose wakapendwa mukunyengera kwake kwezvivakwa zvakakura nemasangano makuru nependi dzezivo nedzidzo yebhaibheri, uye yakangwara pamwe nokushandisa njere nokudzidza kunyengera nyika yose. Zvino obva ava Mwari, ndizvo zvaakaita. Zvose zvichienda kunoguma zvave mubunhu waantikristu uyo akagadzwa korona kare, yokuva mubiririri waMwari nemwenga wake unodanyika wesaidzi, wese akapfeka muumbombo hwechinamato chenjere nedzidzo. Anoitwa munamati saiye, uye kubudikidza nedudziro yake pachake yeshoko raMwari sezvaakaita Evha, uye sezvaakaita mwanakomana wake Kaini. Zvino mati, mwanakomana waSatani, ndiratidze nzvimbo imwe chete muBhaibheri apo Kaini akanzi mwanakomana waAdhamu. Bhaibheri rakati aiva mwanakomana wewakaipa, mbeu yenyoka. Kwete, widibiro yabviswa zvino hama. Piramidhi razarurwa sokuratidza kwaita chizaruro. Cherechedzai zvaachaita. Pfungwa dzake, akafunga kuti Mwari vanogara murunako rwenyika. Akazviita kudenga. Chivi hachina kutangira mubindu reEdheni, chakatangira kudenga apo Rusiferi mwanakomana webaba kwedza akazvikwiridzira murunako, uye akanga achida ubabo hune runako runodarika waMikaeri. Zvino akafunga kuti Mwari anogara murunako. Zvino cherechedzai, Kaini akanga asingade chibayiro cheropa, akauya ndokupirisa muchero kana bida yerunako paaritari yake. Munamati mukuru akaita zvose izvo chaizvo sezvakaitwa naAbheri. Akapira chibayiro ndokuwira pamberi paMwari achinamata, achiteerera mune zvose, asi asina chizaruro cheshoko. Zvino shoko rakanga riripo kubva pakutanga zano raMwari, asi Mwari vakazarura nechizaruro chinhu chavakasimbisa ndokubvumira kuti chakanga chakanaka. Kwete chinamato, kwete aritari, kwete kuvenhengo yekereke, kwete kupira chibayiro, kwete kuperera, asi nechizaruro cheshoko raMwari. Mwari vachizarura kwaari izvo zvachaive. Amai vake havana kutora aprosi ravakapiwa nenyoka, asi vakava nekusangana kwemurume nemudzimai nemunhu waSatani ari muchibiro chechikamu, kwete chipuka chinogwesha nedumbu, asi aive akachenjeresa, akangwarisa pane zvemusango chiri muchibiro chemunhu, chiri choga chaive chokuti mbeu dzaikwanisa kusangana. Zvino saizi iri kuedza kuchiwana. Zvino havambofa vakachiwana, nokuti bvupa rose riri muviri wacho rakashandurwa. Asi Bhaibheri rinonyatsotaura kuti ndizvozvo. Cherechedzai zvichaitwa nemuchinda uyu zvino. Muchinda uyu achagara mutemberi yaMwari, inova iyo kereke, achizvizarura kuti ndiMwari. Zvino kana uchida kuzviverenga neVatesaronika vechipiri 2, 3 ne4 nezvakazarurwa 13, 4, 11 ne12, apo pakataurwa nevaprofita vari vaviri vose Johani naPauro pamusoro peizvo zvaaizova mumazuva okupedzisira. Zvino zviverengei, nokuti ndinazvo pano pandakazvinyora, asi ini kuchengetedza nguva zvino. Zuva ratiri kurarama mariri rinonzi muBhaibheri zuva remunhu, zuva remunhu. Rino harisi zuva raMwari. Mwari havasi ivo Mwari wenyika ino. Bhaibheri rinotaura kuti havasi. NdiMwari wekudenga. Asi rino harisi zuva raMwari. Rino izuva rokusarudza, zvichireva kuti raramira nhasi wobva wofa. Sarudza Mwari ugorarama. Zvino Mwari ishoko, Jino shoko, jino shoko rakaratidzwa reguva rezuva. Cherechedzai, zuva rebudu. Kana uchida kuzvinyora pasi, ndaka ndiri kuzozvivirega. Asi vakorinde vokutanga 5:1-5. Vakorinde vokutanga 4:1-5. Ruregerero. Vakorinde vokutanga 4:1-5. The apo Paulo akanga ari kutaura pamusoro pokutongwa nevanhu muzuva rebudu. Zuva munoridadirei kuti zuva rebudu. Mukadaro, ndiro zuva iro mabasa kubudikidza nezivo yemunhu ari kurumbidzwa. Tarisaiwo kuvhaira kwese kwemakomunisti. Mumwe munhu ari kuedza kuendesa mumwe munhu kumwedzi. Mwari vari kuedza kuendesa mumwe munhu kudenga. Maona, asi onai mashandisiro avari kuita mabhiriyoni nemabhiriyoni nematiriyoni emadhora muzvinhu zvisina basa. Kana vachinge vasvika ikoko, hapana chavari kuzowana. Kudambudziko ravo nderei? Handina basa nemwedzi. Ndinoda kupfuura mwedzi ndichimhanyisa zvokuti handitombouoni. Ndinongoramba ndichienda mudenga. Ndinoda kupfuura gwara renzou. Ndoramba ndichienda. Ndongoramba ndichienda hongu. Uye nyika nhasi iri kuzvikumikidza kuzivo yakauya naSatani. Zvino zuva remunhu rinorumbidzwa kwete neshoko ramwari asi nezivo yaainayo. Zvino fungai, regai zvinyatsosidina. Zvino paunoridza tepi ino panzvimbo iyo ino imbomira zvishoma ugofunga. Mabasa ake anosimudzirwa pamusoro peshoko ramwari nemabasa akaratidzwa. Uchenjeri hwaSatani uhwo hwaakapa kuna Evha pakutanga. Zvino teererai, musapotsa izvi. Uchenjeri hwaSatani hunosimudzirwa kuchigaro chekushumira mumunhu pamusoro peshoko ramwari rakasimbiswa reguva. Makereke edu anoratidza izvi kubudikidza nemasignari avo zvikoro zvedzidzo zvakadzidza zvinodarika zvinozivikanwa neshoko ramwari. Nezvazvo vanofunga kudaro. Zvino ikoko chiremba nhingi nhingi nemudzidzisi nhingi nhingi naprofesa nhingi nhingi vasimudzira zivo yavo pachavo sokudarwa kwayo yakabva kuna Satani. Chokwadi, pamusoro pevimbiso yamwari yakasimbiswa yakajekeswa pamberi pavo chaipo. Asi munhu anozvigamuchira. Maona, budiro yake yesainzi kuedza kuratidza kuti shoko ramwari rakakanganisa. Igozvifungai izvozvo. Iye yake inova dzidzo yebhaibheri yemunhu inotsanangura shoko ramwari kuvanhu. Zvino yorishayisa simba zvakare sezvaaiva nazvo muzera remasangano apo Jesu paakauya panyika. Jesu akati, imi vanyengeri, imi netsika dzenyu, inova iyo dudziro yavo, matora shoko ramwari mukarishayisa simba kuvanhu. Uye ndicho chinhu chimwe chete chavaita nhasi. Harichina zvarinobatsira. Cherechedzai, ivo vanhu vanomusimudzira pamusoro pechose chinonzi Mwari. Ko, vaTesaronika vechipiri haitaure here kuti vachazviita? Uye chisimba chekereke yesangano, vanhu vachitenda sangano iri kudarika kutenda kwavanoita Mwari. Zvino Mwari ishoko. Vanotenda chitendwa chesangano ravo kudarika shoko icho chinomusimudzira pamusoro pechose chinonzi Mwari. Zvinopana Mwari mumwe chete, zvino ndiro shoko. Chose chinonzi Mwari. Saka iye saMwari agere mukereke yaMwari achiratidza kuti iye ndiMwari nokuti aita kuti vanhu vamunamate. Mwari ishoko. Zvino anozvisimudzira pamusoro pechose chinonzi Mwari. Zvino pana Mwari mumwe chete. Zvino Mwari uyu ishoko. Maona? Uye chose chinonzi Mwari ndiye Mwari wezera rino azvikwidziridza pamusoro peshoko ramwari rechokwadi rakasimbiswa. Ndiye mutsvene Johani 1. Maona? Pamusoro pechose chinonzi Mwari zvekuti iye samwari agere mutemberi yamwari aine chisimba. Tarisai, zvino anorumbidzwa nokuda kwazvo. Oh, regai vanhu, mwari vaone unyengeri uhu. Anorumbidzwa nokuda kwawo uye achinyatsotendwa mukuperera nevanhu vemuzera rino rakaipa. Zvino munoona here mwari nevaranda vake vemuzera rino rakaipa? Iye zvino ngatizvionei zvichiratidzwa. Anoti ari kugadzira nyika iri nani yekuti vagare mairi nezivo yake yakasiyana neshoko ramwari risingakundike, asi nokuuya kwake pamwe chete mumasangano nezvitendwa nenjere nezvesainzi nezvimwe zvakadaro, ari kugadzira nyika iri nani yokuti munhu agare mairi uye achisiya vimbiso yamwari yokuti nguva iyo bedzi apo nyika ichange yakakodzera kugarwa mairi mumireniyamu. Munoziva maonero angu, akagadzira nyika iri nani kuitira chivi mairi pane kugara mairi. Cherechedzai, akazviita here? Akatendera chivi zviri pamurau. Akatendera zviri pamurau kunwa whisky, kubhuta fodya, uye mumakereke vakatendera zviri pamurau kuti mudzimai anokwanisa kuva nhengo yekereke aine bvudzi pfupi. Zvino chimbomirai zvishoma. Anokwanisa kupfeka zvikabudura, kuzora mapendi, uye zvakadaro agoramba ari nhengo yeboka rake rezvokunamata. Izvo zvinonyatsopesana neshoko ramwari. Anoti zvakanaka. Munoona zivo yake? Ko izvozvo zvine chekuita neiri mudzimai? Zvakangofanana nokutora muchero wakarambidzwa kana usiri muchero wakarambidzwa. Ndizvo zvazviri. Mwari vakati musazviite, asi anozviita. Zvino mudzimai anomutenda uye anomudira izvozvo. Mudzimai anovenga Mwari. Maitiro ake anoratidza kuti anozviita. Mudzimai anotaura kuti anomuda, asi anoda Satani. Anonamata Mwari wefashoni, Mwari wenyika, Mwarikadzi weHollywood. Anomuda, asi anovenga shoko raMwari rechokwadi, rinova Mwari wechokwadi oga aripo. Kuzvibvumira zviri pamurau mumakereke avo hapana chakaipa. Madzimai edu anogona kuita zvakati zvokuti kana nezvokuti. Asi muupo hwaMwari mupenyu haatombotenderwi kuuya kunze kwekunge ari kutendeuka. Munoona, ndiye Mwari werunako rwemunyika. Ndiye mudzimai anoda kuraridzika zvine runako. Zvino iye ndiye Mwari werunako kubvira pakutanga. Anokwanisa uye akabudirira kubudikidza nezivo yake musaidzi nezviri zvinoshandiswa kugadzira runako rwewake, zera rino rebenzaniso, zera rino rechimanje-manje waro rekuipa runako rwekugadzira. Cherechedzai, zvakakodzera kucherechedza. Pakutanga, Seti nevana vake havana kuenda nenzira yesainzi. Iye zvino tave kuzotaura nezvesainzi kwemaminitsi mashoma. Kana ndikataura izvi ndisiri kupembedza kusaziva kwangu, asi boka revasingazive, icho chose chinoramba shoko ramwari. Maona chokwadi, zvakafanira kucherechedzwa. Chitarisai, vana vaSeti havana kumboenda negwara resainzi. Vaiva vafudzi vakaninipa, varimi nezvimwe zvakadaro, asi vana vaKaini vakadaro. Sei vakafemberwa nababa vavo diabori? Kaini akafemberwa nababa vake diabori, uye ava vakafemberwa nembeu iyi payakadzika ichiuya. Tarirai mbeu yaMwari ichidzika nemuzera roga roga, uye tarirai kwairi kunogumira. MaKristu, MaKristu echokwadi havasi mune zvose zvokunzvera kwesainzi nezvinhu, kwete munguva shoma tiri kupinda mazviri. Asi vaKaini vakazviita vachitevera unhu hwababa vavo diabori, vakazara nezivo yemunyika, runako nesainzi nezvimwe zvakadaro. Vana vaKaini vaiva vanhu vezvesainzi, vaive vakadzidza, vaiva varidzi vezviridzwa zvemumhanzi, mumhanzi Elvis Presley wechimanje-manje, zvimwe zvezvinhu zvakaita seizvo bhodhi rechikoro rinotendera kuti zviitike kuno munzira manheru oga oga emugovera. Vavaki vemaguta vachiita kuti madzimai ave nerunako kuitira ruchivaro rwavo pachavo sezvo diabhori ari kupa madzimai pendi uye nokugera vhudzi ravo zvino ovapfekedza zvikabudura nezvinhu zvakadaro ivo ndezveruchiva rwake rune tsvina zvakakwasharara asi handizive imwe nzira yekuzvitaura iye zvino tinoziva kuti ivhangeri yasatani iivhangeri yesainzi nebudiriro akaiparidza muedheni kwete mwari satani akazviita sainzi yebudiriro sainzi nebudiriro ndiyo ivhangeri yasatani onai kwaatisvitsa nhasi nayo maona cherechedzai akaiparidza muedheni kuna ani kumwenga waadhamu zvino iye akaigamuchira akamunyengera kuti apokane rimwe remashoko ramwari ngationei zvaaigona kunge akataura anofanira kunge akati hazvienderane nesainzi kuti ufe mukereke iro tsvene kana kuti uchaendeswa kuchikoro pamwe nokudzidziswa kuti usatende zvinhu zvisina njere serufu handina basa kana shoko ramwari rakazvitaura hazvina njere mutarisei nhasi mwari ndimwari akanaka uri mukereke yake tsvene handiti haugoni kufa asi mwari vakati uchafa zvino ndizvozvo munomuona nhasi ingova nhengo yekereke handi zvaunoita kana izvi izvo nezvimwe ingouya kukereke wova nhengo yakanaka kudimbura vhudzi rako zviye hazvina maturo uye kupfeka zvikabudura nokuzora pendi nokuenda kumadhanzi netudoro tushoma apa neapo hazvina zvazvinokukanganisa chero usingazobatikana naro chaizvoizvo ndinoshuva kuti ini vana uritore kuitira kuti vagogona kudzidza kuti vangarida here kana kuti kwete heunoi uyo mwari wezera rino zera rino rakaipa mwari ndimwari wakanaka ndazvinzwa kakawanda kusvikira ndave kutorwara mwari ndimwari zvakare anotonga nenduramo hahasi kasekuru kasina hanya kanogona kungoitwa suku nasai uye vazukuru vake havana kana chivi ndimwari anotonga nenduramo neutsvene vakazviratidza mubindu reedheni nevana vavo vokutanga ukadarika mutsara iwoyo werimwe remashoko avo wafa ndizvo zvimwe chetezvowo nhasi uye cherechedzai akaparidza mhando iyoyi yeivhangeri yesainzi yemagariro evanhu yekudzidza yebudiriro kuna evha zvino mwenga waadhamu akaritenda uye akabudirira kuzadza mwenga unonzi wakristu kereke yaadhamu wechipiri nepfungwa dzimwe chete ndizvo chaizvo mwari hadaro mwari akanakisa kuti azviite handiti chero uchienda kukereke kana uchitenda diabhori anotenda kwete kutenda kwekabanga asi anonyatsotenda kwazvo haana kuponeswa kana uchitenda anotaurira mwenga wechipiri kana kuti mwenga waadhamu wechipiri zvimwe chete sezvaakaudza wekutanga zvakafanana nokuti iye zvino kupodza kwamwari hakuna chinhu chakadaro tinokwanisa kuzviratidza hapana kumbobvira pakaita chiitiko chimwe chete chati chamboratidzwa uye rubhabhatidzo urwu muzita rajesu zvino hamuzivi here kuti ini ndiri mukuru mukuru wekereke anotaura kudaro takapedza nazvo panaisiya rome apo mweya mitatu ine tsvina yakabuda mumuromo wechikara vaprofita venhema nezvimwe zvakadaro tinotenda kuti pane utatu humwe hwavana mwari zvichidarireiko kudaro ndezvechihedheni zvachose usambofa wakauya pamberi pamwari nechinhu chakadaro uchiedza kumira muupo hwake hapana mutsauko wazvinoita kana ukabhabhatidzwa madunhuirwa ana baba mwanakomana mweya mutsvene zvinoita mutsauko wei zvakaita mutsauko chaiwo kusvikira pauro akarayira rimwe boka remabhaptisti kuti vabhabhatidzwe zvakare muzita rajesu kristu kutanga kuti mweya mutsvene ugokwanisa kuuya pavari uye ndokuita kuti muapostora uyu adanidzire zvino achiti kana ngirozi ikabva kudenga ikaparidza zvimwewo ngaive yakatukwa ichokwadi zvinoita mutsauko ine zvangu hapana chinhu chakaita serubhabhatidzo rumweya mutsvene mumazuva ano zvakanga zviri zvavaapostora voga zvakapfuura uye nechinhu chinonzi vaprofita haitombozivikanwe zvishamiso hazvienderani nesainzi maraki 4 yaiva yerimwe zera Johani 14:12. Oh, Jesus akanga asinganyatsoreva kudaro. Luka 17:30. Oh, iya yaingovangano. Munoona? Zvakadudzirwa nepasipo. Zvakanga zvisipo pakutanga. Marara akadaro. Apo Mwari samasimba vanouya pakati pedu vozviratidza. Apo Paulo taura kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Anozviratidza saizvozvo. Handina basa neanoshaya chokutaura nezvazvo. Mwari vanodudzira shoko ravo pachavo. Vakati vachaita chinhu ichi mumazuva okupedzisira, pachava nechiedza panguva yemadekwana, uye pane chiedza chekuratidzwa kwemwanakomana waMwari. Zuva rimwe chete rinobuda kumabvazuva, iro zuva rimwe chete rinonyura kumadokero. Muprofita akati pachava nezuva risingakwanise kunzi masikati kana usiku, harina kujeka makore seari pamberi pechiso chezuva. Asi ndokuti senguva dzemadekwana kuchauya chiedza zvakare. Mwanakomana mumwe chete, iye ndiAlfa naOmega. Mwanakomana mumwe chete akamuka kumabvazuva, akafanotaurwa kuti aizomuka zvakare kumadokero mumazuva okupedzisira. Panguva iyo zuva rinenge roda kupera. Handizivei kuti vanozvidudzira sei. Mwari vanodudzira shoko ravo pachavo. Vanoriratidza. Ino inguva yemadekwana. Zvinosuwisa, asi wakanyengerwa zvakare. Mwenga waKristu wakanyengerwa nokutora zivo yenjere yemumwe muparidzi wekuseminari panzvimbo yokutenda shoko ramwari rakachena, rakasimbiswa. Zvino vashumiri kunzewo kumunyika chero kwauri unogona kusawirira neizvi. Handisi kukurwadzisa, ndiri kutaura kuboka rangu. Ndiri kungoedza, kana uchida kugara muno, ndingafara zvechokwadi kuti uzvinzwe uye uzviteerere. Maona. Asi ndiri kungovaudza zvavaona uye nokuzviratidza kwavari. Mwari vachizviratidza kuti ndezvemazviri kwazvo. Maona. Ino ndiyo nguva yacho. Hazvidi mumwe munhu kuti azvidudzire. Zivo yako yemunyika haina chainayo. Unogona kunge uine BA, DD, AD kana chero zvasvingava. Hapana chinhu chimwe chete chazvinoreva. Mwari vanodudzira shoko ravo pachavo. Vakazvivimbisa. Zvino hezvinoi izvi pano. Asi kubudikidza nezivo yeseminari, maparidziro esangano zvaita kuti nyika yose itevere chikara chaive neroda reurayi rakanga rapora kubva pachihedheni richienda kune wapapa. Munoona kwairi kunogumira. Anozvitenda. Mudzimai anotenda zivo yaanomuudza. Zvakadai. Zvino tarisai. Zvakaitika kuti mwenga miviri yaive pachitsidzirano yakatenda zivo yaSatani zvichipesana neshoko raMwari. Mwenga waAdhamu wakatenda zivo yaSatani zvichipesana neshoko raMwari. Uye mwenga waKristu wakatenda zivo yaSatani muzera rino rejeri rakaipa zvichipesana neshoko raMwari. Zvinocherechedzai. Eva panyama, uyo akazvitenda. Zvino ndokukandira rudzi rwese rwevanhu murufu. Mwenga wepanyama, Adhamu, munhu wepanyama wepanyika, mwenga wake asati asvika kwaari kuti ave mudzimai, akakandira rudzi rwese rwevanhu murufu. Zvisinei kuti ndezvesainzi here kana kuti kwete, tinongofa zvakadaro nokuti Mwari vakataura kuti tichadaro. Zvisinei kuti uri muEdheni dzvene kana kereke chene, kana sangano dzvene, kana chero zvasvingava, unofa ziva iro paunopokana kuti shoko rimwe chete reshoko raMwari nderechokwadi kana rasimbiswa nokuratidzwa kwauri. Ndiro zuva raunozvipatsanura kubva kuna Mwari, kwete mutsara wese bedzi. Shoko rimwe chete. Ani nani achawedzera shoko rimwe chete kana kubvisa rimwe chete? Ndiro zuva raunofa. Cherechedzai. Mwenga waAdhamu wakakonzera rufu rwepanyama kurudzi rwake, rudzi rwevanhu. Zvino mwenga waAdhamu wechipiri, mwenga waKristu waakatsidzirana naye, akandira kereke yose kurufu rwesangano, kutora mucherechedzo wechikara kubudikidza nemasangano ezvesainzi enjere makuru. Tiri mabhaptisti, tiri mapresbyterian, tiri mapendekosti nezvimwe zvakadaro. Tine zvakati uye tine zvimwe zvezvivakwa. Isu tinozivikanwa nehurumende, tiri kwese kwakapoteredza nyika pamwe nezvinhu zvose zvakadaro. Uye vakanakisisa pamwe nemukuru weguta nezvakadaro vanouya kwatiri. Kunyange mutungamiri wenyika anouya kuzova nemisa pamwe chete nesu, uye tinouya kune izvi izvo nezvezvo.
The whole world has come.
nyika yose yakandirwa kurufu rwepamweya rwemasangano kereke yose yakafa munoti muri kupararira munzvimbo dzakawanda Jesu akati sezva zvaiva mumazuva anoa apo mweya misere yakaponeswa ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu mumazuva aroti apo vatatu vakabuditswa musodhoma pazuva iroro rangarirai iye zvino patori nerimwe boka riri kunze asi sezvazvaiva kareko apo mwanakomana wemunhu achange achiratidzwa onai izuva rakadini onai patiri kurarama iye zvino yakonzera kuti pasi rose rigamuchire utungamiri hwesainzi hweurongwa hwedzidzo uhwo hwaakapiwa nasatani pasi pezita rekereke utungamiri hweurongwa hwedzidzo hwesainzi ndiri kukuratidzai mufananidzo wamwari wenyika ino apo iye saeva aive neuzaro chaihwo hweshoko ramwari muruoko rwake aigona kunge akatora shoko ramwari asi chii chaakaita kwariri panzvimbo yokumirira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndokurega sainzi ichiratidza kuti mweya mutsvene waingova wevadzidzi voga panzvimbo yokuchengeta kupodza kwamwari kuchiendeka apo zvino inofanira kunge yave kumutsa vakafa pamwe nokuita zvishamiso zvikuru yakarega satani pasi peutungamiri hwake hwevanhu hwezvekunamata votora shoko ramwari zvino voedza kutaura kuti raive nerimwe zera uye yakazvitenda apo bhaibheri rakati zvinhu zvandinoita nemiwo muchazviita jesu akazvitaura endai munyika yose munoparidza evhangeri kuzvisikwa zvose tichiri zvisikwa zviratidzo izvi zvichatevera wese weavo vanotenda anoramba zvose zvaro anoramba zvose zvemweya zvino akaritsivanisa nemanzwisisiro ake epfungwa ebhaibheri apo vaprisita navana baba vatsvene sokutaurwa kwazvo uko mabhishopi maachibhishopi uko vatariri vedunhu nevakuru pane zvose nezvakadaro vakaisa dudziro yavo pachavo pariri zvino mwari akavasiya vagere ipapo vakafa senguva dza12 o'clock zvinhu zvoga zvasara mumazuva okupedzisira rinongori oka remapendekosti maduku vane chitsama chemumanzi unoridzirwa pamusorosoro sokukwanisa kwavo vachimhanya vachikwira nokudzika pasi vachitaura nendimi pamwe nokudaridzira zvino vaine chimiro cheumwari asi vachiramba shoko racho vaudze kuti vabhabhatidzwe muzita rajesu kristu vanoseka pamberi pako asi izvozvo mwari vanoenderera mberi vachizviita kuti zvive saizvozvo zvakangodaro vachiratidza shoko ravo kuti ndiro cherechedzai muti wakaitwa nasatani kuti evha adye wakanga uri muti wezvakanaka nezvakaipa waiva muti wemasanganiswa zvinotarisai pazuva ratiri kurarama mariri apo ari kudana mwenga ane kereke iri kutaura kuti iri kuita zvakanaka apo iyo yakaipa nokuramba shoko muti wemasanganiswa voti vane masosaiti makuru ivo vanobatsira vakati uye vered cross vanozvitsigira uye zvikoro zvose vanotarirai pano asi ingoramba shoko rimwe chete ndizvo zvoga zvaunofanira kuita kuti ufe zvisinei kuti ndezvenjere zvakadini zvakanaka zvakadini jesu akati mbiriso shoma inovirisa bundu rose zvanga rimwe rembiriso rinokanganisa bundu shoko rimwe chete ramwari rabviswa panzvimbo rinokanganisa mufananidzo wacho wose kototi ruoko rwangu rwunge rwuri panofanira kunge paine tsoka yangu maona kodai nzeve yangu iri zasi kuno uku panofanira kunge paine ruoko rwangu mbiriso shoma inovirisa bundu rose unoti ko munoziva sei kuti riri mugwara mwari vanoratidza kuti riri mugwara vanorisimbisa vanozvitaura muno mushoko zvino vanozviratidza ndiwo maziviri atinoita kuti riri mugwara here kana kuti kwete ingoramba shoko rimwe chete ndizvo zvoga zvazvinotora kuti ufe zvakaudza zvibereko zvimwe chete muzera rino rakaipa rufu rwepamweya sezvazvakaita nerufu rwepanyama kurudzi rwese rwevanhu cherechedzai kuti satani akatora zera riya resainzi kareko ranoa kuti vazembere pakunzwisisa kwavo bhaibheri rinotiudza muna zvirevo usazembera pakunzwisisa kwako pachako uye regai shoko rose remunhu rive renhema uye ramwari rivere chokwadi. Asi Satani, kubudikidza nezivo yake, kubvira pakutanga mubindu reEden, akaita kuti vanhu vazembere pakunzwisisa kwavo. Uye munoziva, kubudikidza nemabasa makuru eMax Factors, aiva nawo kareko, akaita kuti madzimai ave nerunako pachiso rwakakura, zvakaita kuti vanakomana vemunhu, vanakomana vaMwari waro, kuti vawire muchivi nokuvaroora. Ndizvozvo, murume, madzimai akanga akarurama kwazvo pachiso. Vari charakadenga. Zvino chikotora mudzimai je ari mugwagwa nhasi. Vazhinji venyu makaverenga nyaya hamuna kumboinzwa nokuti ndeapo ndisati ndazvarwa. Pearl O'Brien vangani vakambonzwa nezvake ichokwadi aifanirwa kunge ari mudzimai akanakisisa pachiso pasi rose. Zvokuti hakuna mwana wechikoro anoenda kuchikoro nhasi asi akanaka zvakapetwa kaviri kudarika zvaaiva. Sei zvakadaro? Runako rwemadzimai rwuchange rwuripo mumazuva okupedzisira. Vakadimbura vhudzi ravo, vanopfeka nguo dzevasikana vaduku, vanopfeka zvikabudura nemabhikini uye chero zvamunovadana pavari. Vanoisa pendi neponzi tsvuku nezvinhu zvose izvi zvakasiyana kuti zvivaite chimwe chinhu chavasiri. Maona, asi kubudikidza nezivo yesainzi, vakabudirira kuzviita. Munoziva here kuti vanoshandisa mari yakawanda pamishonga yekuwedzera runako rwemadzimai inodarika iripo muUnited States kakapetwa kaviri kana katatu mukuwanda pane inoshandiswa pachikafu chokurarama nacho. Kuratidza kuti, ndizvozvo chaizvo, pamishonga yekuwedzera runako. Cherechedzai. Vanakomana vaMwari vakaona vanasikana vevanhu, kwete vanasikana vaMwari, vanasikana vevanhu, kuti vakanga vakanaka, uye zvikaita kuti vanakomana vaMwari kuti vawire mumaonero akatsauka. Zvino ndokutora mhando iyoyi yemadzimai ndokuvaroora. Uye zvakaunza zera reupfeve sezvazviri nhasi, sezva zvaiva muSodhoma, sezva zvakafanotaurwa kuti ndizvo zvazvaizove nhasi. Kuti apo varume nemadzimai vemuzuva rino vanochinjana madzimai. Kana vasingadi mudzimai uyu, vanoenda kuReno, Nevada, vonochata. Uye kana kurambana neuyu, vochata zvakare mumaminiti 15. Uye madzimai anyanyonaka pachiso zvokunge uchatopotsa watadza kukunda miedzo wekukwezwa navo. Zvino chii? Ndi diabore. Munoona? Satan achiri murunako. Cherechedzai. Cherechedzai. Chivi ichochi havana kumbochiregererwa. Zera irori raive nerunako resaidzi ndiro raiva zera rakaipa rakaparadzwa naMwari kubva pachiso chenyika. Zera iri rerunako resaidzi. Jesu akati richadzokorora zvakare. Mwanakomana wemunhu ave kuda kuuya. Ndizvozvo here? Cherechedzai. Jesu akati, sezvazvaiva mumazuva aNoa, ndizvo zvazvichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Apo vose vakaedza kuroora. Iye zvino tarirai, vanakomana vaMwari vakaroora vanasikana vevanhu vaive tsvarakadenga, uye Mwari havana kumbovaregerera nokuda kwaizvozvo. Zvimwe chete nedzidziso yaBharamu yaakaita kuti madzimai eMoabhu aive tsvarakadenga vananyanjere vesainzi kuti nemaziso avo anokwezva varume, mapendi nemapauda ake nemaperfume ake akanaka kuti anyengere vanakomana vaMwari, vachiramba madzimai avo aishanda uye vaine mhoni mumaoko avo vasina kuzora pendi pachiso. Vakavakweza zvino, ngatiroranei nokuti tose tiri vanhu vamwe chete. Yakanga iri nhema, yaive nenhema uye budiriro yadhiabhori yokuti aite kuti vanakomana vaMwari varooreva vanasikana vevanhu. Yaiva nhema yadhiabhori nokuti Bharami muprofita uya wenhema kuedza kuprofita achipesana naMozisi uyo akaedza kubata rudzi rwuri pamwe chete achiti handiti tinotenda Mwari mumwe chete. Tinopirisa zvibayiro zvakafanana, tine zvibayiro zvakafanana, tinoita zvinhu zvose zvakangofanana. Zviri pedyosa zvokuti zvingatonyengera vasanangurwa kana zvichikwanisika. Maona, ibvai paari vanhu, hamunei nechekuita naye. Cherechedzai. Zvakanga zvisiri kuzoitika kuti Mwari vaizodudzira shoko ravo kuzera raKaini rakaipa. Kwete, Mwari havaizodudzira shoko ravo kwavari. Cherechedzai. Mwari zivo yokuita kuti nyika inyatsonaka uye ive yesainzi uye izere nezvivi vakatozoiparadza mwari vangaita here zvakadaro kugadzira nyika yakaisonaka tarirai pano mwari vachiita kuti vanasikana vavo vange vakaisonaka kwazvo zvino ovashongedza zvekukweza varume muruchiva kuti vanakomana vavo vagovachiva zvino ugoita upombwe chii mwari kuita chinhu chakadaro boka rino revaraodhikiya vasina kusimira vakakurura nguo vari kunamata mwari wenyika ino kubudikidza neumbiro reguru hwavo nedzidzo nekungwara nerunako budai maari bhaibheri rakadaro musavawadzani pazvivi zvake uye musagamuchire matenda ake mwari vachanayisa chimvuramabwe kubva kumatenga pane rimwe zuva chakakura zvokuti chimwe chete chirenge chichirema zana remapaundi uye vachamuparadza nokumutaka namabwe sekugaroreva kunoita shoko ravo kuti vanoita mirayiro yavo saka kana mwari vakaita chinhu chakadaro vakazarura shoko ravo kuvanhu vakadaro vanenge vari kushayisa basa chinangwa chavo pachavo mwari havana upenzi ndivo chitubu cheuchenjeri hwose saka muri kuona kwakabva zvinhu izvi zvakabva kuna satani uye zvichiri zvasatani zvino kereke yakazvitenda zvino munoona madzimai ndiri kuedza nepose pandinokwanisa kukuratidzai shoko ramwari bhaibheri rakati kana mudzimai akadimbura vhudzi rake anozvidza musoro wake anova murume wake zvino murume wake ndiye musoro namwari saka anozvidza mwari nemurume wake zvino izvi ndizvo zvinoratidza kuti ndiani musoro weurongwa hwekereke yemunyika ndizvo zvinoratidza kuti ndiani musoro wayo ndisatani ari muchimiro chemunhu wemhando yepamusorosoro munhu ane ruzivo zivo yepamusorosoro anoziva kudarika vamwe vose zvisinei kuti shoko rinoti kudini ane dudziro yake kwariri munoona dudziro yezera rino rakaipa cherechedzai urongwa hwake hwekuvaka kereke yesangano yepamusorosoro World Council of Churches munoona sangano repamusorosoro kuitira kuti nyika yose igomunamata chikara pasi pezita rechikristu chakabatanidzwa mungada here kuzviverenga mubhaibheri zvakazarwa 13:6-8 isvingo rebhabheri rechimanje-manje hamurangariri here kuti Nimrodhi munyengeri uya akava akasvingo guru iri zvino ndokuita kuti mamwe maguta ose maduku abhadhari mutero kwaari bhabhuri nebhabheri chinhu chimwe chete rinongoshandura mazita aro uye parinenge richikura rave Rome zvino ndiyo bhabhironi uye pasi rose raunzwa mubhabhironi uye rinounzwamo neworld council of churches ichaita kuti imwe neimwe yadzo igoigwadamira zvino watotora munembo wechikara usingazivi zvauri kuita nokuti asi avo vakasanangurwa vachanzwa shoko zvino vobva vabuda kunze kwaro sangano rinopesana zvakadini neshoko ramwari haana kumbova nerimwe haana kumboshanda ari mune rimwe uye haana kumboshanda nerimwe ndinoda mudzidzi wenhoroondo kuti aniratidze chero apo muprofita akambouya achibva nemukereke ndiratidze apo mwari vakamboropafadza kereke yakanga mushure mokunge yaitwa sangano yakaenda pasherufu ndokufa neuchenjeri hwepfungwa hunobva kuna dhiabhori kubudikidza nevatungamiri vavo zvino ndokuramba shoko ramwari apo raikura muchibiro chakakwana chakristu iye zvino rave kumusoro zvinopesana zvakadini zvipatsanurei kubva kuna evha asingatendi imi vana vechiedza chamadekwana satani mwari wezera rino kubudikidza nezivo yake achiita kuti vanhu vadye kubva pamuti wake wemasanganiswa ezvakanaka nezvakaipa cherechedzai satani kubudikidza nezivo yake ari kuita kuti vanhu vemuzera rino rakaipa kuti vadye kubva pamuti wake wezvakanaka nezvakaipa anoti ari kuvaka budiriro yeungwaro huru yechikristu nezivo yake yezvakanaka nezvakaipa budiriro yeungwaro huru yechikristu asi mhandara duku yakristu shoko boka mwenga haana basa nezivo yake anomuchengeta iye asiri paari chii chiri iye zvino ngaritaurei nezvemwenga kwechinguvana anomirira ishe wake nemireniyamu yake yokusasana mushure momuchato ndizvozvo nechikomba shoko sezvo iye ari mwenga shoko zivo nebudiriro yeungwaru nechikristu chechokwadi hapana pazvinopindirana budiriro yeungwaru nechikristu chechokwadi hapana chinhu chimwe chete pazvinopindirana budiriro yeungwaru inouya nezivo tose tinozviziva zvino zivo yakabva kuedeni tazviratidza nezvaakaparidza muedeni zvino zivo inokonzera rufu ndizvo here chii chakakonzera rufu mubindu reedeni zivo saka haingabvova yamwari nokudaro ndeya dhiabhori zvakanaka izvi zivo sainzi dzidzo ndicho chidziviso chikurusa icho mwari chavati vambova nacho ndezvadhiabhori zvino ndichawana matsamba pane izvozvo ndinozviziva ndakamirira onai tsika dzedu kwadzatipinza zvino maona onai zvadzaita tave papi tazembera kuzvinhu izvozvi kubudikidza nezivo yedu nesainzi dzedu unoti ko mwari munofunga kuti haazive oh kwete mwari vachaisa mhando yavo yebudiriro yeungwaru panyika kana vachinge vaitora ino inyika yasatani ndiye mwari iye zvino wezivo yake yenyika yesainzi asi mwari vachaisa mhando yavo yebudiriro yeungwaru ichange isiri budiriro yeungwaru yakafanana neino imi ingozvirangarirai ichange isiri mhando yebudiriro yatinayo nhasi kwete kwete ichange iri maererano neshoko ravo nechinangwa chavo nokuti mwari wezera rino rakaipa achaparadzwa neumambo hwake pamwe chete naye zvino zera rino rechimanje-manje rinoda zivo harikwanise kuva nemutungamiri ari nani pari wavainaye satani mutsveyamisi weshoko ramwari sokutanga kwaakaita mubindu reedeni asi munhu wezvekunamata anovimba nokunzwisisa kwake sokutaura kwandamboita kumashure zvirevo 3:5 kuti hatifaniri kuzembera pakunzwisisa kwedu pachedu vanofanira kuva namwari nokuti vanhu asi anovaita zvavanoda sezvo ari vanhu nguva dzose vanhu vose patakauya kuno takawana maindia achitonamata zvemupfunzo nezuva nezvimwe zvose semunhu vanofanira kuva namwari saka zera rino guru renjere rinofanira kuva namwari saka rakava mwari wenyika ino ave zivo masangano sainzi vaine chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho cherechedzai mwari wavo anovaita chaizvo zvavanenge vachida vanochiva nyama zvino ndiyo yaanovapa vanoda kupfeka mabhikini regai varipfeke maona kana vachida kuita zvakati kana zvokuti regai vazviite hapana chakaipa pazviri vanoenda kukereke amai vavo vakanga vari mumethodist baptist pentecost presbyterian ingovasiyai vakadaro ndiye mwari wezera rino akangwara ane uchenjeri hwezvesainzi hazvidi kutenda hapana zvazvinofanira kuratidza zvakatoratidzwa kare nezivo yavo zvino ndisu kereke hurusa irimo muguta zivo yavo mufundisi wedu ane dd phd munoona hazvidi kutenda vanovimba nezivo nokuvarega vachirarama madiro chero vachingouya kuzomunamata musangano ravo rechitendwa pane ziso guru dema ipapo asi ritarisi vanoseka shoko ramwari vachitaura zvinhu zvinopesana neshoko uye nokuedza kubudikidza nezivo yavo kuratidza nesainzi kuti shoko handi rechokwadi oh izera rakadini ratiri kurarama mariri vamuona mwari wezera rino cherechedzai asi mwari vakamirira kusvikira kusarurama kwevaamori ava vechimanje-manje kwazadziswa musanetseka vachava namozisi wavo achange akagadzirira panguva iyoyo pachava neesodho rimwe zuva kuenda kunyika yevimbiso pana mozisi achauya achadanira kunze kudzoreredza kutenda kwevana kumadzibaba zvichauya rimwe remazuva ano wakambo munoti saka onai kubudirira kwatiri kuita ichokwadi kusarurama kwevaamori hakusati kwazara kuchauya rimwe remazuva ano regai vazviparadze pachavo budiriro yeungwaru zivo zvinocheyamisa shoko ramwari kuti zvienderane nezvinhu zvavo sangano rose rinoita zvimwe chetezvo satani zvino anoparidza ivhangeri yake yezivo mukereke yake pane mhando mbiri dzevanhu dzakataurwa mutestamende itsva vana vamwari nevana vadiabori. Manga muchizviziva here? Munoda kunyora pasi gwaro racho. Johani wekutanga 3:10. Kana muchida gwaro racho, ndiri kuriverenga ipo pano. Ndinaro, ndakarinyora. Zvakanaka, zvakanaka. Muna vaEfeso 2:2 vanonzi vana vokusateerera. Sezvaiva Eva haana kuteerera shoko raMwari. Vana vokuteerera nevekusateerera havana pavanopindirana. Zvadaro, kumwenda waKristu ungagona sei kuyanana nesangano apo mumwe haateereri uye mumwe anoteerera? Ko mumwe angagova sei shoko uye mumwe wacho shoko rakachiyamiswa? Ko zvingagoneka here kuri chipeve nemudzimai akachena vafambe vose mukwirirana? Havakwanisi kuzviita, havawadzane zvachose. Budai kubva pakati pavo, ndezvadhiabhori, munembo wechikara. Vari kuenda mauri zvino, masangano ose handina basa kuti nderani. Mwari vari kutora, kwete sangano, vanhu vezita rake. Sangano harizogamuchiri zvokwadi izvi. Zvinotora munhu pachake anokwanisa kuona Mwari, otarisa pashoko rake zvino, oritenda. Zvino orega kuva nhengo yechero sangano, asi oraramira Mwari, kwete sangano rake. Uchenjeri hwepfungwa hwemumwe mubhishopi kana chimwe chakazvidzidzisa. Ndizvozvo chaizvo. Vana vokusateerera nevana vokuteerera havana pavanopindirana. Mumwe weva ndewezuva rechiedza, mumwe wacho weusiku nerima. Zera rakaipa, zera rino rakaipa rerima, manight club, madanzi, kunyange zvakadaro vari nhengo dzekereke. Zvakaringana naMwari wavo, havatombopomerwi zvachose nezvazvo. Hapana chinovanetsa. Ko, hazvindipomeri kudimbura vhudzi rangu? Mumwe mudzimai akadaro. Hazvindirovesi hana? Hana, senyoka isina hudyu. Ndizvozvo chaizvo. Zviro kwazvo hana haatombozivi kuti chinonzi hana chii. Yakapiswa zvakasimba zvokuti haachatomboziva kuti inombori chii. Ndizvozvo chaizvo. Vachinyenyeredza nepamusoro peshoko, vachiti handiti ndemumwe munhu wechinyakare. Musaenda kumusoro ikoko, vanongoipoka reruzha nokungopengereka zvakadaro. Pasina chavanoziva nezvamwari sekusaziva kwemuhotentoti pamusoro peusiku hwemuIjipita. Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Vane chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho. Ibvai kune vakadaro, nokuti ava ndivo vaya vanoenda kuimba neimba zvino vachitungamira zvikadzi zvakapata. Mudikani, uri unofanira kuita zvakati. Mudikani, ndinofunga muparidzo wako wechinyakare ari zasi uko. Kana ukango unoratidzika zvakaisvonaka, kana wakapfeka kakini kana chero zvaunodana chinhu ichocho, iwe kana ukaita zvakati zvokuti uye nezvokuti. Ko, kamudzaka kaduku hakana munhu wakanokanganisa. Ndiri nhengo yekereke, uye unoziva kuti sangano redu rinotarisirwa kwariri sezvakangoitawo remunhu wese. Usambotenda iyeye munyepi akapendwa ari kukunyepera. Ndizvozvo chaizvo. Hongu changambiri, zvakaringana naMwari wavo. Anofunga kuti zvinoshamisa kwazvo, uye ndizvo zvavanomudira. Ini zvangu, vanoita nharo newe, vanonyatsomira, voita gakava newe nokuda kwazvo. Handiti ichokwadi, Satani akamira pamberi pechiso chaJesu Kristu, shoko. Zvino ndokuedza kuti zvakanyorwa. Zvino heunoi uyu, shoko raMwari rakasimbiswa. Akati, ibva shure kwangu, Satani. Ingofamba nokuita chinhu chimwe chete. Semumwe muchinda akataura kwandiri pane imwe nguva, akati, zvino kana muchitenda kuti rubhabhatidzo rwemweya mutsvene nderwe mazviro kwazvo, uye mugotenda kuti munarwo, ndokuti zvino ndirovei neupofu. Akanga ari muparidzi. Akati, ndirovei neupofu. Akati, Pauro akarova mumwe murume neupofu rimwe zuva. Ndikati, changamiri, ndingakurovai sei neupofu? Imi muri pofu nechekare. Ko, ndingakuurayai sei? Imi makafa kare. Akati, ini maziso angu anoona zvisina dambudziko. Ndikati, chikamu chako chepanyama, asi uchingori bofu. Hazvikwanisike, Bhaibheri harikudzire zvino. Tinotaura Bhaibheri parinotaura, tonyarara parinenge rakanyarara. Ndikati, zvakanaka, zvino Eria pakanga ari zasi kuDhotani. Unoona, kwakauya hondo yose yevaSiria ikoko. Zvino muranda akamhanyira ndokuti, baba vangu, ndokuti, baba vangu, ndokuti, vaSiria vakatikomba. Eria akapukuta meso ake akamuka ndokuti, pane vakawanda vanesu kudarika vanavo. akati hapana wandiri kuona ndokuti Mwari zarura meso ake. Zvino akanga ari bofu. Zvino akatarisa kumuprofita wakare uyu nepamakomo kwaive kuzere nengirozi nengoro dzemoto nemabhiza emoto. Zvino akafamba ndokuendako. Zvino Bhaibheri rikati akavarova neupofu. Upofu kunei? Kwaari iye akabudako ndokuti muri kutsvaka Eria here? Hongu tiri kumutsvaga ndokuti uyai kuno ndichakuraridzai kwaari. Eria achivatungamira kuna Eria. Mapofu, ndikati unoziva zvandiri kuzotaura kwauri chaizvo izvo Ishe wangu akataura kuna baba vako. Ibva shure kwangu. Cherechedzai vana vokuteerera nevokusateerera havana pavanowirirana. Vasingateereri vanonamata Mwari wavo. Oh, vanoti tinotenda Bhaibheri. Hongu muti wemasanganiswa. Munoona vanosanganisa nyika pamwe nezivo kwariri. Muti wasatani wakasanganiswa. Munoona akatora kubva kumuti wasatani zvakanaka nezvakaipa. Oh, tinotenda shoko ichokwadi. Asi kwete rose. Eva akatendawo shoko zvakare. Asi akarega Satani achitora muti wake ndokurichiyamisa zvishoma. Ndizvo zvazviri. Ani naani achawedzera shoko rimwe chete kana kubvisa shoko rimwe chete kubva pariri? Iye achiri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Cherechedzai zvakanaka. Zera rino rakaipa ndererima. Asi zvakadaro nderekereke. Mwari wavo vanomudira izvozvo. Maitiro anovarega vachiita. Havanzwe kupomerwa. Hapana chivanetsa chero vari nhengo yekereke. Bharami akadzidzisa kereke chinhu chimwe chete. Ngatibatanei tose takafanana. Ndiwo aive mano mano okupedzisira. Mwari havana kumbovaregerera nokuda kwekutenda nhema yakadaro. Rangarirai chaive chivi chisingaregererwe katatu mubhaibheri kuti chero munhu awedzere shoko rimwe chete redudziro yavo kushoko ramwari mushure mokunge rasimbiswa kuti ichokwadi. Mubindu reEdheni ndizvozvo. Mubindu reEdheni shoko rimwe chete rakawedzerwa rakakonzera rufu. Bharami paakawedzera shoko rokuti tose takafanana, ivo Mwari havana kuregerera Israeri nokuda kwazvo. Mumwe nomumwe wavo akapararira murenje kunze kwevatatu vakabuditswa naMwari. Jesu akati vose zvavo vakafa, zvinoreva kupasanurwazve muna ziyenda rakuenda. Vose vakaparara, havana kumboregererwa. Chivi chisingaregererwe, havana kumboregererwa. Oh, iri zvangu, chitizei vana vezviedza zvemadekwana. Maona here zvino kuti ndiani mutungamiri wezera rino rechimanje-manje rezvinamato rakaipa? Ndidhiabhori achitora muti uya wezvakanaka nezvakaipa, zvino ouyisa kunze uku. Cherechedzai achiunza kereke mwenga wake akarurama kuEcumenical Council kumuchato. Izvi zvakanaka. Kereke yake yesainzi inoratidzika neose madegree anokwanisa kuwanikwa, maPhD anobva kuChurch of Christ, maPhD anobva kuBaptist, Presbyterian, maPentecost nevose. Vachaunza ose nezvinhu zvavo zvakashongedzwa pamwe nemakereke makuru ose kuEcumenical Council. Tiri vamwe. Havambofi vakazviregererwa. Sangano, kupfeka mucherechedzo wesangano, munembo wechikara. Takatopedza nezvazvo pano kuzviita. Chitizei vana, chitizei. Maona, kereke huru yakanaka kumapfekero ezvokunamata. Vakapfeka munembo wake zvikabudura. Chokwadi, hanzu dzemunyika dzinokwezva ruchiva. Pendi, vadzidzi chaivo vakanaka vadhiabhori kuti vatape vanakomana vaMwari. Kuroodza mukomana akanaka akaberekwa zvizere mune zvisingateni zvakadaro. Ndizvo chaizvo. Zvaka makati kudimura vhudzi zvine basa rei? Hama, ngatimirei pano kwechinguvana. Ndanzwa kuti mumwe munhu azvipikisa. Anogona kunge ari kunze panhare kumwewo. Teererai, vhudzi kumudzimai imhiko yeunazire. Vhudzi kuna Samusoni raive mhiko yeunazire. Zvino kana mudzimai akadimura vhudzi rake, anoramba zvachose mhiko yake yeunaziri yekuti mwenga waKristu. Nokuti ipapo chinhu chimwe chete ichocho anobva akanganisa mufananidzo wacho wose chaizvo izvo. Munazire ndeuyo akayereserwa chimwe chinangwa. Ndizvozvo here? Samson akanga akayereserwa kune rimwe zera uye kune chimwe chidangwa. Nokudaro akanga aine bvudzi rakareba. Mudzimai uyo ari mwana waMwari anorega bvudzi rake richikura kuratidza kuti akayereswa kushoko rose raMwari. Kana akaridimura handina basa kuti anotamba zvakadini, kuimba ari mukwaya nokutaura nendimi, anomhanya achikwira nokudzika, kana kuti ane mhando dzakasiyana dzemasosaiti anobatsira, akafa. Izvanzi naJehovha, shoko raMwari, vaKorinde vokutanga 14. Hongu. Mudzimai aramba mhiko yake yeunaziri ndokuzvitengesa kuna Mwari wezera rino rechimanje-manje. Anozviita. Zvino, unonyadzisa iwe, mudzimai, kana mukadzi, vatapi chaivo vevanakomana vaMwari, sezvazvaiva sokutaura kwakaita Jesu, sezvazvaiva mumazuva aNoa, madzimai aive akarurama pachiso, zvino vanakomana vaMwari vakatanga kuroora pakati pavo. Saka ndizvo zvazvichaita kana mwanakomana wemunhu odzoka. Uye Mwari wavo anofunga kuti zvinhu zvikuru uye zvakanaka zvesainzi, zivo, fashion yekuHollywood yakagadzirwa mushopu yake. Ichokwadi, zvose izvi pano zvinonamatira nezvinhu. Munoziva, zvino mudzimai kereke yake anonyatsoida kwazvo. Ini zvangu ndichakupa kunzwisisa. Ndiri mumethodisti, ndiri mupresbyteriani. Mufundisi wedu ane pfungwa dziri nani pane kuti ataure chinhu chakadaro. Haana pfungwa dzakakwana dzokutaura zvinotaurwa naMwari zvino. Maona, mudzimai kereke anongozvinamata zviri nyore. Anozvida chaizvo zvaanga achida. Hapana chimwe chaanozvibatanidza nacho, hama, kana kuuya mune chimwe chinhu chokuti anofanira kuita, sezvakasiyana nezviri vana Jezebheri vechimanje-manje ava. Nokuti ndiwo hunhu huri maari. Ko, ungangova humwe hunhu hwakadini? Ndiani nokufunganya anokwanisa kuwedzera kubiti rimwe chete pakureba kwake? Kana wakaberekwa uchinzi uchava wakareba mafiti mashanu, hauzombova nemafiti matanhatu. Hongu, semuchina unorebesa waBooth Clibborn. Zvinoteerera murume, ini boka ravana Ricky. Kana wakabarwa kuti uve murume, zvinochiita somurume. Iri vhudzi repahuma rakarembera kumeso kwako robva rapenderwa mudenga semamwe maitiro anokwezva eruchiva. Sei, imi chizvarwa chakacheya machenyoka, dambudziko renyu nderei? Zvakadaro. Mwari wangu achatonga nyika ino nemoto. Vachainyudza pasi pegungwa. Nguva yekutonga kwavo yave pedyo. Pasi rose richaparara. Kucheyama kwezvinamato, kucheyama kwevanhu. Varume vatombozivi kuti vari kudivi revarume here, kana remadzimai, kana womadzimai. Anosimuka akapfeka hovhorosi yemurume kana chimwe chikabudura. Nguo dzokuti mafambiro ake ose pamwe nechimiro chemuviri wake zvino ozviti muKristu. Haatombori mudzimai kwaye kwokuzoti muKristu. Chipfeve chemumugwagwa chinoshandiswa naSatani, chinofemerwa naSatani kutumira vanakomana vaMwari kuGehena kuzadzikisa shoko rakataurwa naJesu Kristu kuti raizoitika. Ndanga ndisiri kureva kutaura kudaro, asi azvitaura zvakadaro. Munoona kunobva mweya wezvekunamata uyu, muti wemasanganiswa. Unoti, midhebhe yakamboipei kana chero zvaunoudana zvikabanga kana chero zvazviri? Bhaibheri rakataura kuti chero mudzimai anopfeka hanzu yakafanana neyemurume chinyangadzo pamberi pechiso chaMwari. Izvanzi neBhaibheri. Uye mudzimai anodimura bvudzi rake anozvidza musoro wake, uye hazvibviri. Chivi kuti mudzimai anamate aine bvudzi pfupi. Bhaibheri rakadaro. Kunamata paruzhinji musoro wake usina kufukidzwa. Uye rake, unoti, ndinopfeka ngowani? Iwe munyengeri, kudzidzisa madzimai zvinhu zvakaita saizvozvo. Apo Bhaibheri rakati bvudzi rake akaripiwa kuti rive chifukidzo, kwete imwe ngowani yakagadzirwa nemunhu. Ndizo zvakataurwa neBhaibheri. Handina mungava, ndinongori nemungava wekutaura chokwadi. Musanyengera sokutaura kwakaita Bhaibheri. Kubata shoko raMwari nounyengeri, kugadzira kana kuita chikumbiro cheboka ranariki. Ndine shoko rokuti kuipa pano. Ndina Elvis akanyorwa pano panzvimbo yaEvil. Zvakangoda kufanana. Shoko rokuti Elvis rinoreva kitsi, uye shoko rokuti Ricky rinoreva gonzo. Paunoti Ricky muduku, uri kureva gonzo duku. Zvaunomutumidza ndizvo zvaari. Kana mwana wako akatumidzwa kudaro, rishandure nokukasika nokuda kwechikonzero cheivhangeri. Usatumidze mwana hauna kumbonzwa mazita akadaro kare muBhaibheri kana mune rimwe zera. Ndiro zera racho, zita remuzera rino. Kana pakambova nemakonzo nekitsi zvakatsveyama, zviri imomo. Zvose izvi vanoridza mimhanzi vane mabiriyoni emadhora, nevana ava vari kufamba kunze uku havakwanise kuenda kuchikoro vasina chimwe chinhu chakapfekerwa munzeve nekaredhiyo kadiki kari muhomwe yavo kachingoti bhum dibhum. Oh, vanouya uko kumba. Zvino takaita machinda aya aiedza kupenda imba yangu uko, takati buditsai chinhu icho muno. Kana musingakwanisi kushanda chisipo zvadaro, siyai basa. Zvinondiita kuti ndihute hute zvokuti handikwanisi kumira pano. Nzvimbo ino takaikumikidza kuna Mwari. Hatidi mhando yakadaro yezvisina maturo zvebugi wugi yemazuva ano okupedzisira munharaunda ino. Ndakati idzimei kana kuti siyai basa racho. Cherechedzai zvina bantu zvakadaro. Oh, chokwadi, onyatsoenda kukereke zvino omira muruvazhe achiteerera kubugi wugi. Uyezve cherechedzai, mwenga waKristu weshoko uri kuenda kumusoro zvakare. Patiri kuona kuri kuenda Antikristu kutangira kumashure uko, uye zvino ave kusvika kumusoro Ecumenical Council ichazviisa kumusoro wezvinamato. Zvino kereke duku yanga iri kuuyawo zvakare, mwenga weshoko waKristu zvichidzika nemuzera wave kusvika kune musoro, nokuti ari kuzobatanidzwazve kuchikomba chake. Nguva dzose, sezvakaita kereke nezvimwe zvose, inofanira kubatana. Gorosi, zvimwe zvose zvinonyatsodzoka kumusoro wawo kwawakatangira, saKaini naAbheri. Mwenga weshoko uchikwira mumunhu weshoko raMwari rakaratidzwa muzera rino rakaipa ratiri kurarama mariri. Maona kwairi kunogumira. Zvino Satani achatora mwenga wake wenjere. Zvino osimudzira mukuru uyu anova Antikristo ushe. Zvino omugadza muchigaro choushe. Zvino nyika yose ichamutevera. Uye zvadaro, Kristo achauya. Zvino vaviri havakwanisi kuvepo panguva imwe chete. Zvino umambo hwake huchatorwa. Iye achaparadzwa. Uye Kristu, shoko raMwari, zvinova mudzimai chikamu chemutumbi wemurume. Ava vasi vaviri vari chinhu chimwe chete. Uye mwenga, kereke, shoko, vanhu vakadanwa kubva pano neapo kuitira zita rake, vachabatana mumutumbi waJesu Kristu. Zvino umambo hwaAntikristu huchatorwa pamwe nokuparadzwa. Zvino Kristu achatora chigaro choushe. Zvino ogara pachigaro chababa vake Dhavhidhi. Zvino otonga panyika kwechiuru chemakore. Zvino ozokubikidza kereke kuna Mwari isina gwapa kana chipomerwa. Hongu. Zvino cherechedzai vhudzi rakerefu, miko yeunaziri kushoko. Ndichatora mufananidzo wemwenga waKristu zvino. Taona mufananidzo waAntikristu paari, ari wezvinamato nezvimwe sainzi. Zvino mwenga waKristu muduku wakaninipa anongotenda shoko zvakadaro. Angave ani zvake munhu dunga munhu. Ndine tariro uye nokuvimba kuti pane vakawanda vakagara muno, vakawanda vari kuteerera kubva kunze. Uye ndine tariro kuti ini pachangu nemi mose tiri chikamu chemwenga uyu. Ndinotarisira kuti vakawanda, uye zvichadaro, vose vakatemerwa kwazviri vachava saizvozvo, nokuti ndiwo unhu hwavo. Vanoona shoko rinongogona bedzi kucherechedza shoko. Harikwanisi kucherechedza sangano kana kutsveyamiswa. Rinoziva zviri nani. Ishoko. Maona, hapana chimwe charinocherechedza. Gorosi harikwanisi kuva chimwe chinhu kunze kwekuva gorosi. Rakatanga riri gorosi, rinosvika kumagumo riri gorosi. Uye sora harikwanisi kuva gorosi kunyange richidiridzwa nechizuru chimwe chete. Maona, asi arisi gorosi. Sezandaka taura panerimwe zuva, pamusoro pemuti, waiva nematavi, akasiyana pauri. Vhudzi rake refu, mhiko yeunazire, inoratidza kuti ane mhiko kuna Mwari. Hanzu yake yakanaka, yeshoko rake rakavimbiswa, remuzera iroro raari kurarama mariri, rakamoneredzwa paari. Richisimbisa mwenga naye pachake wevaHebheru 13:8 Jesu Kristo mumwe chete zuro nasi nokusingaperi sezvo iye ari chikamu chechikomba shoko akatendeka kwaari mune zvose iye zvinotarirai kana mudzimai akaenda kunze uku uye akaroorwa nemurume zvino obuda kunze onoita zverudo nemumwe murume zvino obva azivana naye zvino ozodzoka kumurume wake anofanira kumukavira kunze ndizvo here anofanira kunge akatendeka kwaari nokuti ane mhiko kumurume uye mwenga wakristu une mhiko kuna kristu zvino iye ishoko haafaniri kana kumbotswinyira ziso kune rimwe divi mudzimai haafaniri kana kumbotswinyira ziso kune mumwe murume haafaniri kuita zvimwe zviratidzo kwete mamwe manzwiro zvachose kwaari nokuti angori zvachose mwenga wechikomba chimwe chete hatidi zvemiti yako yemasanganiswa masangano ako iva wakatendeka kuna kristu shoko acharisimbisa kuti nderechokwadi kwete changamire kwete kana manyau echizvacho akanangana nokuita rudo kwaari kwete kuzvibatanidza muurongwa hwake kana chero chipi zvacho kana kumuita kuti akubati mumaoko ake kana muchengetedzo yake kana kutaura newe pane zvakati pane zvokuti iwe unoteerera bedzi kuinzwi rimwe chete makwai angu anonzwa inzwi rangu muenzi ha chii inzwi rake inzwi remunhu wese ndiro shoko rake uye iri ndiro bhaibheri hapana inzwi rimwe chete rinofanira kuwedzerwa kwariri kana kubviswa kwariri chigogarai neinzwi racho muenzi haamutevere sangano sezvo ari chikamu chechikomba akatendeka kuari pazvinhu zvose akamirira muchato achibatana kwete paecumenical council asi muchadenga pasusuro yemuchato mudzimai akapiwa izvi ndezvekereke yedu chete ke akapiwa ndokuzarura kwaari zvakavanzika zvezvisimbiso zvinomwe zvemubhaibheri maona anoona upenzi hwemunyengeri ari pedyo kwazvo nechokwadi zvinopotsa zvanyengera vasanangurwa anozviona iye onai mweya miviri inopesana iri kushanda muzera rino rakaipa munogona kuzviona here mumwe nomumwe wavo unonamata zvikuru Kaini naAbhero mweya zvakare yave kusvika kumagumo ayo ichingori zvimwe chete sepayakatanga mumwe uchinamata nerunako uye nezivo uye nedzidzo uye nesainzi uye nezvitevedzwa zvino mumwe wacho nokutenda kwechizaruro cheshoko ramwari yose iri miviri imire muchivakwa chino mangwanani ano ndizvo chaizvo chizaruro kana kutenda mushoko rake haritauri nezvezivo mukristu chaiye wechokwadi vanoti ko une here digiri rachiremba haana zvaanotaura ndinotenda shoko rake maona haana chaanotaura hazviti akadzidza haasi wemusangano ripi zvaro chero bato chero gungano ndewakristu iye mudzimai wake kwete mudzimai kereke iye chipfeve bhaibheri rakati akanga ari mhombwe uye amai vezvipfeve uye vose vanouya pamwe chete vogadzira mhombwe imwe chete zvino mhando yakadaro yemudzimai mudzimai asina kutendeka kumurume wake uye achitora kristu semurume wake asi ari wesangano zvisina maturo zvakadaro tiri vakristu asi mukuteerera mudzimai muduku uyu wekutenda anorarama nokutenda mwenga munhu pano apo pano hoyo waenda kumwe wokunhu kune imwe kereke rimwe wesangano chero zvariri mune imwe isiri anotenda shoko ramwari anoteerera akamirira murudo kuti vimbiso yezera isimbiswe akaitarisira iye chikamu cheshoko iroro uye ari kutarisa upenyu hwake kuti huratidze shoko iroro hama hamusi kuzviona here ndine tariro yokuti hazvina kuenda nepamusoro penyu mutumbi wakamirira uyo unova shoko wakamirira upenyu uyo iwo mweya kusimbisa kana kuuita kuti uve mupenyu ndizvo zvaakamirira hapana humwe upenyu uchashanda maari haakwanisi kuuya kuupenyu neimwe nzira zvakadaro anounzwa kunze uko uye anoziva kuti zvichaitika zvino hepanoi zvoitika zvino anopepuka mwari vakati ngakuve zvino akauya sokuuya kwakaita wekutanga vana vokusateerera zvinoreva kuteerera kusateerera zvinoreva kupandukira ndazvitsvaga mudura mazwi kuti ndive nechokwadi kupandukira kunge uchipandukira chii shoko ramwari rakazarurwa sakaini akazarurwa akapandukira chizaruro chakazarurwa chaabheri chakasimbiswa namwari kuti chaive chakarurama zvino kaini akachipandukira zvino ndokuuraya munun'una wake vafarisi nezivo yavo yesangano yezvaiva shoko ramwari vakasarudza varume vavakasarudza vakapandukira shoko ramwari rakasimbiswa rakaratidzwa muzuva racho jesu kristu zvino ndokumuuraya ndizvo here ndizvo izvo vana vokusateerera vari kupandukira shoko ramwari iye zvino muri kuona here pavari mazuva ezvishamiso akapfuura jesu kristu haachisiri zvimwe chete hakuna chinhu chakaita serubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvinhu zvose izvi hazvina maturo munoona kupandukira havafanirwe kutaura zvinhu zviviri vanofanira kungotaura chimwe chete ndizvo zvoga ndiko kupandukira pakare ipapo havakwanisi kuti hamuna maziso hamuna nzeve munofanira kutora mutumbi wose shoko rose maona mweya mutsvene unodana budai pakati pake musava vawadzani nechitendwa chake chesangano paanenge achiseka nokunyomba shoko ramwari rezuva rino nokuti mwari havasekwi ingorangarirai achazviwana musanetseka achazviwana bhaibheri muna vaefeso 4:30 kana muchida kuzvinyora pasi vaefeso 4:30 yakadaro mwari havasekwi icho munhu chaanodyara ndicho chaachakohwawo zvakare havakwanisi kuseka nokuita dambe nokutaura zvinhu izvi vosiyiwa pasina chinovawana sechingwa pamusoro pemvura chichadzoka iye mwenga wadhiabhori akaputirwa muzivo yake yemuzera rino rakaipa yezvekunamata inofarira chivi kuti akunyengerei ini zvangu boka rose rizere kana sangano remweya inonyengera kuburikidza nezivo yesainzi nebudiro yeungwaru yechimanje-manje vachiti tave kuzovhara mumaminitsi mashoma ndave kuzofanira kuchimira nokuti handikwanisi kuzvipedza zvose munoona achitaura kuti ari kuvaka nyika huru yokuti mugare mairi anotaura kudaro kuti mubudiriro yake yeungwaru akavaka makereke akarurama makoreji zvikoro zvipatara maraibhurari uye nebetsero yechinguva yevanhu pasina shoko ramwari akazviita akaratidza kuti anokwanisa kuzviita uye vanhu vakazvigamuchira pongu changamiri zvikoro masangano tsika vanhu vakapfeka zviri nani vanhu vanodya zviri nani ndingasva ndinge ndiri mumutsara wechingwa uye ndakarurama kuna mwari pane kudya huku yakakangwa katatu pazuva uye ndigofanira kuva nhengo yechipfeve chakadaro rangarirai nguva yaswedera kwazvo apo munembo wave kusvika uchange uri mukati mavo kana kunze kwawo uchauya sembavha usiku uchakubata uri imomo chaimo zvino unenge urimo panenge pasisina kubudamo zvino unenge watoutora buda kunze mutumwa akaburuka kubva kudenga aine chiso chaipenya zvikuru zvino ndokudanidzira kuvanhu zvakazunguza nyika budai mubhabhironi nokuti rawa musatora matenda aro vanhu vangu budai maari budai kunze hatina kungobva kuzviverenga here mushoko nguva shoma yapfuura ngirozi mutumwa munoona ichiburuka pasi cherechedzai mweya mutsvene budai kubva maari kuti musawadzane iye zvino yavaka zvinhu zvose izvi yavaka makereke makuru kwazvo yakavaka koreji zvikoro nokutora vanhu nekuvadzidzisa mubudiriro yeungwaru iri nani sokutaurwa kwazvo uye vavadzidzisa nebudiriro yechimanje-manje iyo yavaunza mugomba rerufu kubudikiza neziro zvabvisa kuna Mwari neshoko rake. Hamuoni here zano rose? Muri kuzviona here, kereke? Kunze uko mune fenyuro. Kana mukazviona muungano dzenyu kunze uko, itai ameni. Vamwe vose vanozoziva pamumire. Maona, akazviita. Iye ndimwari wenyika ino. Uye akavaka makoreji, akavaka mauniversity, akavaka zvipatara, akavaka maraibhurari, akavaka zvinhu zvose izvi kuti munhu abatsirike kwechinguva chidiki. Zvakangokwana kuti zvivanyengere kuti vatsauke kubva pashoko irori. Zvino akavatungamirira kupi? Makereke ose awisirwa murufu. Nokuti Mwari vakataura kuti vachapisa chipeve pamwe nevana vake nemoto narini. Budai mazviri vanhu, musawanikidzwe muri imomo. Ibvai muchinhu ichochi nokukasika kwamunogona. Kubudikidza nezivo yake yezvesainzi akwanisa kuzviita. Zvinocherechedzai, asina shoko raMwari. Mwari havana kutirayira kuti tiende tinova nezvikoro. Havana zvachose. Havana kumbotiudza kuti tivake zvipatara. Zvakanaka. Havana kumbotiudza kuti tivake maraibhurari. Kwete, changamire. Havana zvachose. Vakati, paridzai ivhangeri. Zvino ivhangeri kuonesa kuratidza simba remweya mutsvene. Pauro akati, ivhangeri yakauya kwatiri kwete kubudikidza neshoko bedzi, asi kubudikidza nekuoneswa nokuratidzwa kwemweya mutsvene. Pauro akati, handina kumbouya kwamuri nemanzwi makuru euchenjeri hwemumwe chiremba wezvokuti, asi ndakauya kwamuri musimba nekuratidzwa kwemweya mutsvene, kuitira kuti kutenda kwenyu kusange kuri muuchenjeri kana zivo yevanhu venyika ino, asi musimba rekumuka kwaJesu Kristu. Nokuti anorarama umwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Mwari vatibatsire kutenda chinhu chimwe chete, iye Mwari vasimbise chinhu chimwe chete sezvavanga vari kuita. Anokudzivisa kuona chizaruro chechokwadi nokutenda kweshoko raMwari riri kuzarura nokuratidzwa nhasi kubudikidza nezvikoro zvake, maraibhurari, zvinyorwa, zvipatara nezvimwe zvakadaro. Maona, anokudzivisa kubva kwachiri. Ave zvino kududzira sezvakaita kuna Faro, achiedza kukutadzisa kuona zvinoreva shoko rezera rake rakavimbiswa muchiedza chamadekwana chakasimbiswa nokuratidzwa. Akaedza nezivo yake nezvikoro nevanhu vakadzidza zviri nani nezvitendwa nezvimwe zvakadaro kukudzivisa kuti usarione chero chinhu, kuitira kuti usari tarise zvino wozoona kuti ndiJesu Kristu. Unoziva sei kuti ndiJesu Kristu? Iye ishoko, uye ndiye shoko rezera rino. Uye zera rino zvakanzi izvi zvichaitika muzera rino, uye hezvinoi zviri kuitika. Maona, maona, ari kuedza nepose paanokwanisa kuti usarione. Anoisa chero zita rose rakashata raanokwanisa pariri. Maona, anoridana kuti vaumburuki vatsvene uye nezvimwe zvose. Akadana Jesu kuti Bherizabhabhu. Zvino vanodana tenzi wemusha kuti Bherizabhabhu, kwokuzoti madaniro avachazoita vadzidzi. Maona, munoona, ari kuedza kukudzivisa kuona chaizvo zvinorehwa neshoko. Kwete izvo, munoona, ari kuridudzira achiti rinoreva zvokuti Mwari vakati, ndakavimbisa mazuva okupedzisira ndichakutumirai Maraki 4. Hazvidi kududzirwa, vakazviita. Vakati, uye sezvazvaiva mazuva aroti nyika ichange iri muchiranho cheSodhoma, uye panguva iyoyo ndichazarura mwanakomana wemunhu nayo. Ndizvo chaizvo. Tine mhando dzose dzakasiyana dzekutevedzera pamwe nezvimwe zvose yazvo, asi tine chaiyo yacho zvakarewo. Maona, vakati vaizozviita. Vakati, handi Kristu aizosimuka zvokuti aitopotsa anyengera vasanangurwa, dai zvaigoneka. Asi ndokuti vasiyei vakadaro, varegei vaende mberi. Upenzi hwavo huchaonekwa sei? Kuedza neshoko kunozviratidza. Maona, kana zvasvika pashoko iroro, rangariri rekare nenzira iyi iyo, handitendi mumbe wenyoka, handitendi zvakati zvokuti uye nezvokuti, harina kumbozarurwa. Munoona, kwete kwete zvachose. Hama, ingotarisa uku, tave kuzofanira kuvhara nokuti dzave 12 o'clock. Cherechedzai kuedza kukudzivisai kuti musaone zvinorehwa neshoko rezera rino rechiedza chamadekwana riri kududzirwa. Zvaka Zvinorevei? Nguva yeExodo yaswedera. Vari vari kumuvinga sechokwadi senyika. Maona, iye zvino ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Apo, dziri 12 o'clock, iye zvino, yadarika nemaminitsi mashanu. Zvino tichaenderera mberi, nhasi manheru. Muri kuona here Mwari wezera rino? Munozvitenda here? Maona zvairi? Kereke yenjere yesainzi. Pasi rose ndiko kwariri. Unoona? Masangano. Zvino ukati, ndiri muKristu, uri wesangano ripi? Zvakanaka, dai ndiri werimwe sangano. Handitendi kuti ndingadai ndiri muKristu. Zvino ishoko rakakura. Asi ndizvozvo, ndichangopedza kutaura kuti zivo nesainzi nechiKristu hazviyanane zvachose. Chimwe ndechadhiabhori uye chimwe ndechamwari. Chose chinhu chinoramba shoko ramwari, garirai kure nacho. Maona, kwete changamiri. Bhaibheri inodanira mumazuva ano okupedzisira kuti maKristu abude kubva muchikeve ichi. Muti wechakanaka nechakaipa. Chokwadi ine zvakanaka. Pane angataura chakaipa pamusoro pechipatara? Kwete changamiri. Raibhurari? Kwete changamiri. Dzidzo? Kwete changamiri. Asi munoona, vari kuvapa izvozvo pasina shoko. Munoona here kunyengera kwazvinoita? Kuvapa kereke kwekuenda, chinamato chokunamata, chimwari chigere pachigaro choushe. Bhaibheri rakafanozvitaura. Iye zvino uri nhengo yemumwe wemitumbi iyi. Panongori nemiviri panyika. Iye zvino zvagara zvakadaro, uye zvichadaro kusvikira Jesu achiuya. Zvino mumwe wacho uchaparadzwa. Zvino uri nhengo yemumwe wemitumbi iyi. Mumwe wavo wavakajoina, mumwe wacho unobarwa mauri. Maona, mumwe wacho uri nhengo yavo nokuti wakabarwa mauri. Unofanira kuva nhengo yavo. Ndingaramba here kuti ndine ruoko sokusakwanisa kwandingaita kuramba chero shoko ramwari? Kana ndiri chikamu chamwari, ndiri chikamu chaWilliam Branham, ndiri muzvikamu, uye nhengo yose chikamu changu. Uye shoko rose ramwari rinofanira kukwanira mweya wangu, rinofanira kukwanira munhu wangu wemukati, rinofanira kukwanira mararamiro angu, rinofanira kukwanira pfungwa dzangu. Kana pfungwa dzangu dzichipesana naro, zvino mweya wamwari haugari mandiri. Ndizvo chaizvo. Haukwanisi kuramba rimwe reshoko raro. Uri nhengo yemumwe wemitumbi iyi. Unofanira kudaro. Zvinofanira kudaro. Zvinoreva kuti mutumbi wamwari kuburikidza neshoko kana mutumbi wasatani kuburikidza nekereke. Zvino nyika yose inofanira kuva nhengo yeimwe kereke. Inonamata mumwe mwari. Unofanira kunamata kuda mwari wezivo. Unovimba nezvaunonzwa kuburikidza nezivo. Unovimba nezvakati kana zvokuti kana zvimwewo. Kana kuti unovimba neshoko ramwari nokutenda wakamutarisa kuti arisimbise uye nokuriita kuti rive mazviro kwazvo. Kereke yemazviro kwazvo yamwari yakatarisa pakuuya kwezuva remufaro remireniyamu. Apo Ishe vedu vakaropafadzwa vachauya kuzobvuta mwenga wavo akamirira. Oh, mweya wangu wakazara nemufaro mukuru pandiri kushanda ndakatarisa ndichinamata nokuti Ishe vedu vari kudzoka panyika zvakare. Oh, Ishe vedu vari kudzoka panyika zvakare. Satani achasungwa kwechiuru chemakore tichange tisina anotiedza zvadaro mushure mekunge Jesu adzoka panyika zvakare. Oh, vanhu vemuUnited States ino, uko kuri kuenda mharidzo iyi zvino, tizai nokukwanisa kwenyu kwese kubva pazera rino rezivo rescience ratiri kurarama mariri. Tizirai kushoko ramwari. Iwe ini, hapana mumwe anokwanisa, anoriziva, hapana anokwanisa kuriratidza. Mwari vanoratidza ivo pachavo. Hapana anekodzero yekuridudzira. Ini, hapana mumwe munhu anekodzero. Mwari vanozvidudzirira pachavo. Vakaita vimbiso. Vakati vaizoita izvi mumazuva okupedzisira. Zvino mumazuva okupedzisira, Mwari wezera rino rakaipa achapofumadza meso evanhu nezivo yake yenjere iri pamuti wemasanganiswa ezvakanaka nezvakaipa waachiri kupa kuvanhu. Uyehe panoipouya chinhu chiya chiri kusvika kumagumo. Sangano riya rakabva kare kumashure muzera rerima nekumashure kwezera rerima. Zvose zviri kuguma zvave mumunhu wepamusorosoro Satani, uyo akati ndichazvikwiridzira pamusoro pevanakomana vamwari uye vachanditeerera. Uye iye samwari achagara mutemberi yamwari. Zvino vanakomana vamwari vachanyengerwa vozvigamuchira. Handiti mwanakomana wamwari akati, saka mudzimai wangu hazvina akanaka, enda mberi, chikuenda mberi. Maona, unoti zvakanaka. Vakati, mwanakomana wamwari, hongu chakamiri. Munhu angave ani hake akagadzirwa ari mumufananidzo wamwari kuitira kubwinya kwamwari. Zvino mudzimai chinhu chakagadzirirwa murume, kwete mwari. Ndizvo chaizvo. Zvino vanakomana vamwari vakaona kuti vanasikana vevanhu vakanga vakarurama pachiso vakazvitorera vakadzi. Zvino sezvazvaiva mumazuva aNoa ndizvo zvazvichazova pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Iye zvino tarirai, kana muchida kuona chinhano chiri kereke, tarisai chinhano chiri madzimai. Munoona, nokuti mudzimai ikereke, tarisai zvaari kuita. Munoona, uye muzera rino rakaipa roufeve, tarirai, pakanga pasina guta rakaipa rine utsinye rakaderera reupfeve pano pasi kudarika Nazareta. Zvino kubva imomo Mwari vakasarudza mhandara. Pangaite chakanaka here chingabva muNazareta? Uye kubva muzera rino rakaipa, apo Mwari wezera rino apofomadza meso evanhu nezvitendwa zvavo nemasangano. Kubva muzera racho iroro, Mwari vari kusarudza vanhu kuitira zita ravo. Kunyange pano vakarambwa pamwe nokushorwa, rimwe zuva Ishe vachaunza vasanangurwa vavo mukati mesuo, uye zvinokosha kudarika zvose. Zvino tichaimba nokudanidzira pamwe nokutamba. Gwayana richaomesa misodzi yedu. Tichava nesvondo remufaro wekuuya kumusha. Zviuru gumi zvemakore zvekutanga ndizvozvo chaizvo. Vanhu vanoshamisa kuitira zita rake, uye vanodanwa kunzi mwenga wake. Ndizvo here? Kunyange vachirambwa pamwe nokushorwa, rimwe zuva Ishe vachaunza vasanangurwa vaya mukati mesiwo, muEksodho. Zvino izvozvo zvinokosha kudarika zvose kwandiri. Ndave kuzova mutana, uye mazuva angu ave kutanga kunyangadika, uye meso angu ave kutanga kusanyatsoona, uye mweje wangu muduku weupenyu wave kutanga kubvirira pasi. Handityi rima, nokuti ndinoda kutaura izvi naPauro. Ndinomuziva musimba rokumuka kwake kuvakafa. Hazvina basa kuti vanondiviga kupi, kana ndikanyura mugungwa, kana kuchira mubiravira remoto, kana kudyiwa neshumba. Vachadana zita rangu, uye ndichataura. Amen. Ngatinamatei. Kana paine imo muno, kana kunze, kunare dzemaridzo, ino kwese munyika, mumakereke enyu maduku, nemapoka, nemahoro, nekwese kwamakagara. Kana paine mumwe chete, rega ndikunyengetedze, rega ndikugombedzere semushumiri weevhangeri, rega ndikugombedzere nemuzita raJesu Kristu. Tiza hasha dziri pazera rino rakaipa. Usashumire Mwari wezera rino rakaipa. Ndinoziva kuti munoti zvakanaka, vakanaka. Ndizvozvo chaizvo. Muti wemasanganiswa haukwanisi kusanganisa zivo neshoko raMwari. Ishoko rinofanira kutendwa nokutenda, kwete nezivo. Haurinzwisise, unorigamuchira, unoti nderema zviro kwazvo. Zvino worarama naro. Ndizvo zvoga zvaanokukumbira kuti uite. Kana paine chero aripo pano muboka redu, hatikwanisi kudanira vanhu kuaritari kukuunzai kumusoro kuno, nokuti hapana nzvimbo. Kana kunze pane fenyuro, uko vari padzinare, kana paine mumwe asingamuzive, usarega. Madzimai, ndakutukai mangwanani ano. Kwete ini, ndangotaura kubva mushoko. Vhudzi pfupi, kupfeka hanzu dziya duku, ugoita mapfekero anokwezva ruchiva. Hauzivi here kuti mweya uyu unogona kunge wakachena hanzvadzi, mudikani, kana richivera pamuviri wako? Asi mumunhu wako wemukati hauoni here chakakubata? Ko, Mwari vangaita here kuti mwanasikana wavo apfeke zvinokwezva ruchiva kuitira kuti vagonyengera mwanakomana wavo kuti amuchive, kuvaita kuti vari vairi vapindurire upombwe? Ko, vangazviite here hanzvadzi? Zvibvunze mubvunzo iwoyo. Kwete, kwete, nemamiriyoni gumi emamaira. Usaisa zvakadaro pana Mwari. Hama, Mwari vakakupa here mweya wenyika ino kusvikira pokuti hauchakwanisa kuona kuti zvakaipa? Apofomadza here meso ako kuzvitevedzwa zvekereke, sangano, chitendwa nezvimwe zvakadaro, zvokuti hausi kukwanisa kuona kuti Mwari vari kusimbisa shoko ravo uye vachiriita kuti rive saizvozvo? Ko, basa rako? Ko, mukuru wako wepabasa? Ko, mudzimai wako? Ko, vana vako? Ko, kereke yako? Kana chipi hacho chinhu chakupatsanura kubva pashoko raMwari rinova iro chitubu choga cheupenyu? Chitize, hama yangu, ndinokudai norudo rwaMwari. Handiremekedzi hama dzangu zvakadarika imi, kwete zvachose. Ndaizviita ndaizoratidza ruremekedzo rwevanhu. Handitauri zvinhu izvi kukuitai kuti mushatirwe. Ndinoratidza kutaura zvinhu izvi nokuda kwekuti zviri mushoko raMwari. Uye semuranda waMwari uye nerudo rwaMwari mumwe mangu, ndinokuudzai zvinhu izvi kuitira kuti muone mugonzwisisa. Pamwe hamaizoziva kana ndikasakutaurirai. Mungaritize here nhasi? Iye zvino nekwese munyika yose ngatikotamisei misoro yedu. Mwari vanodikanwa, pamberi pangu pakaradzikwa mahengechepfu. Vanhu vari kurwara, ndiri kuisa maoko angu paari kuti mugovapodza. Uye ndinovimba, Ishe, manheru ano kuti pachava neshumiro huru zvokuti simba raMwari richange riri pano, zviratidzo nezvishamiso zvikuru, sokunzwa kwatakaita kune zvakabuda mumisangano mishomo yakapfuura. Zvaive zvikuru kuona zvakaitika. Ndinonamata, Mwari vanodikanwa, kuti mugotipa mugove wakapetwa kaviri manheru ano. Ndinozvinamatira nemwoyo wakaperera, Ishe, nokuti rudo rwangu kwamuri neshoko renyu nekune vanhu ava. Zviitei, Mwari vanodikanwa. Uye kana kunze uko munyika, kana kunyange imo muno zvino, kana paine vamwe vanorwara nokutambudzwa, uye vachafanirwa kunge vaenda manheru anhasi, vachange vasipo pano, kana kuva kunze uko makereke, kana kunzvimbo dzavanosangana, ndinonamata kuti muvapodze. Zvino Ishe, asi pakupodzwa kukurusa, kana mukapodza mitumbi yavo yepanyama, kubva kukenza, TB, mapayo, zvimwewo vanozorwara zvakare pasina kupoka kana vakarara makwengo yakareba, nokuti mitumbi yavo ichiri pasi pechivi chituko. Asi regai vawane kupodza chaiko kwaMwari, kupodzwa kwemunhu wemukati kunoita chisikwa chitsva chinobva kurufu chichipinda muupenyu. Uye zvino vakamirira mutabhenakiri tsaru iyi kudzikinurwa kwemutumbi mushure mekunge munhu wemukati adzikinurwa. Zviitei, Ishe, dai vakatiza masangano nezvitendwa. Mwari, kunze uko muzvitendwa nemasangano ndakasangana nedzimwe dzehama dzakanakisa. Uye Mwari, ko ndikazvitaura sei kuti vaone, uye nokuvaita kuti vaone shoko? Zvinoninetsa, asi ndinozivawo zvakare kuti makati hapana munhu anogona kuuya zvisinei kuti akanaka sei, munyoro zvakadini, akapawa zvakadini, kunze kwekunge Baba vangu vamudana. Uye vose vandakapiwa naBaba vangu vachauya. Uye Ishe, ndinonzwa mungava wangu ini wokutaura chokwadi. Uye kwete sezvakataurwa naPauro, bata shoko raMwari nounyengeri nezvitendwa zvesangano zvakasanganiswa imomo variri, semuti wemasanganiswa ezvakanaka nezivo, zvakanaka nezvakaipa, asi nemwoyo wakazaruka nemweya mutsvene. Zviitei, Mwari, ponesai munhu wose. Zvino takakotamisa misoro yedu nemeso edu akavharwa, uye kwete kwandiri. Handikwanisi kuzvitaura nenzira iyi. Hazvina mutsauko wazvinoita kwandiri kana mukazviita kana mukarega. Hazvina mutsauko wazvinoita kwandiri. Ndinokudai. Uye ndine tariro yekuti hamufungi nokuda kwekuti ndinotaura nezvine hasha. SaPauro akati, ndinoda kunge ndiri pamwe chete nemi uye ndikashandura maonero angu. Zvakanga zvisingareve kuti aisavada, aivada. Kwete, saJesu akatovatsiura, zvino ndokuvafira. Munoona, Baba, varegererei, havatombozivi zvavari kuita. Kufunga kuti munhu anoda kunge akarurama uye achiedza kunge akarurama, uye nokuona dhiabhori uya ndiye wacho wandiri kupikisa, uyo akapofumadza meso evanhu avo. Nyika ino inofanira kunge iri kubvira nekubwinya kwaMwari ichiona zvakaitika mairi muzuva rino rokupedzisira. Rino rokupedzisira. Seiko rubutsiriro urwu rwusina kurova nyika idzi? Uku kumahombekombe okumadokero, necheuko kuresa kwekumadokero kwaungaenda. Iye zvino chidzitiro chechivi chakatinhira zasi pasi penyika. Zvino iri kunyura nzvimbo neLos Angeles neHollywood zviri kunyura mainji akati paawa rimwe chete. Hapana nzira yekuzvimisa. Hongu, tave pano, chero nguva zvino tichanzwa kudaidzwa. Kana muchizviziva, iye zvino pasawa nemunhu anotarisa. Asi kana uchiziva kubva mumwoyo mako, ndiri kukubvunzai, handikwanisi kuziva mwoyo wako kunze kwekunge Mwari vazvizarura. Asi kubva mumwoyo mako, kana ukaona kuti hausi paunofanira kunge uri naMwari neshoko rake mukutenda, haungasimudze here ruoko rwako kwavari uti kwavari ishe ndibatsireiwo
oh
mwari kubva muno mukereke yakazara kupoteredza nekumadziro mukati nekunze chaizvo izvo mazana emaoko kuda mazana maviri emaoko asimudzwa maita henyu nekutendeka kwenyu jesu anodikanwa musarega mumwe wavo achirasika semuranda wenyu akamira pakati pevapenyu nevakafa achivanongedzera nemunwe kushoko ramwari handikwanisi kuvaponesa ishe asi vanoda kuponeswa uye baba sokutaura kwandakaita kakawanda zuva rinobuda mangwanani zvino parinenge richiuya repamusoro penyika rakatumwa namwari kuti riibvise mbeu kuti rigadzire chokudya chepanyama kuitira kurarama panyama asi oho mwari makati kune avo vanotya zita rake zuva rokururama richasimuka riine kupodzwa mumapapiro aro regai zuva rokururama shoko ramwari risimuke mumwoyo yevanhu uye mirazvo yekupodza yekutenda mushoko iroro kupodze kusateerera kwese kushoko uye nokuvaunza muuzaro hwevanakomana nevanasikana vamwari ndevenyu ishe nemuzita rajesu kristu vose vari pano nevari kunze kunhepfenyuro ndinounza avo vasimudza maoko avo kwamuri kuti vaponeswe pamweya yavo amen ikoko mweya wangu wakabvutwa uchawana kupi paaritari ino zororo miri nokutenda ndinotarisa miri uko kwandiri kuenda pedyo nemuchinjikwa ndipo pakarebera shoko muchinjikwa uve kubwinya kwangu narini dakara mweya wangu wakabvutwa wawana zororo miri kwerwizi jesu ndichengetei uyo akarovererwa pamwe chete naye haachada chinhu chemunyika ndichengetei ndakarovererwa pane tsime rinokosha rakazarurirwa kune wese hova inopodza inoyerera ichibva patsime rekarivhari mumuchinjikwa mumuchinjikwa kuve kubwinya kwangu ngatisimudze maoko edu narini dakara mweya wangu wakabvutwa wawana zororo miri kwerwizi ndiri kunzwa muponesi wangu achidana sveverera ugobata ruoko rwemumwe munhu zvino ugoti mwari vakuropafadze mukristu ndiri kunzwa muponesi wangu achidana muri kunzwa upo hwake kunze uko uko kumasaisai enhare imi mose gwinanai chishanu kunze uko chinoiti mwari vakuropafadze mukristu munoziva pane chidziva chemvura seri kuno uku ari kutora vanhu vakapfeka zita rake kana usati wabhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti uregererwe zvivi zvako pane chidziva pane nguo pane murume akamira akagadzirira. Unogamuchirwa kana uchinge wagamuchira Kristo zvechokwadi semuponesi wako, uye uchitenda kuti ichi ichokwadi. Rangarirai, hapana kumbova nemunhu muBhaibheri kana imwe nguva zvayo iri kumashure kwekurongwa kwekereke yekatoriki akambobhabhatidzwa neimwe nzira kunze kwemuzita raJesu Kristu. Hapana nzvimbo inowanikwa murugwaro kana munhoroondo pokuti mumwe munhu akambobhabhatidzwa mukereke yaMwari mupenyu muzita remadururirwa ana Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Idzidziso yekatoriki uye haisi dzidziso yeBhaibheri. Pandaiva nehurukuro ndichibvunzwa nemuprisita, ndakamubvunza izvozvo, akati ichocho ichokwadi. Asi isu ndisu kereke tinogona kushandura chose chatinoda. Kuyereswa kuri mukereke, Mwari vari mukereke yavo. Ndakati Mwari vari mushoko ravo. Uye kana kereke iri, ndikati Mwari ishoko. Uye kana kereke ichipesana neshoko, zvadaro handitendi kereke. Ndinorega shoko remunhu wose kuti rivere nhema, angadai ari muprisita, papa, chero zvangava, uye shoko raMwari rivere chokwadi. Uye Pauro akaita kuti munhu wese, zvisinei kuti akabhabhatidzwa sei, kana ainge asina kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, kuti auye agobhabhatidzwa zvakare. Uye mushure mokunge vamwe vagamuchira Mweya Mutsvene, Petro akati, tingadzivisa here mvura tichiona kuti ava vagamuchira Mweya Mutsvene? Mabasa 10:49. Tichiona kuti ava vagamuchira Mweya Mutsvene sezvatakaita paku. Zvino akavarayira, musati mabva panzvimbo kunyange magamuchira Mweya Mutsvene, uyai muzobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Nokuti Petro akapiwa kii dzekuumambo achiti, chose chamunosunga pano panyika ndichachisunga kudenga. Zvino kii inoitei? Inokinura chimwe chinhu chakavanzika. Zvino Jesu paakati endai munovabhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ndokuzviisa ipapo kupofumadza uyo asingatendi. Tarirai, sei Petro asina kuita saizvozvo? Shoko neshoko aitofanirwa kudaro. Kana munhu akabhabhatidzwa madunhurirwa Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ahana kumbobhabhatidzwa zvachose. Ahana zita. Baba harisi zita, Mwanakomana harisi zita, uye Mweya Mutsvene harisi zita. Mweya Mutsvene ndizvo zvauri, sokuti ini ndiri munhu, iwo Mweya Mutsvene. Baba idunhurirwa, ndiri Baba. Mwanakomana idunhurirwa, ndiri Mwanakomana. Munhu idunhurirwa, ndizvo zvandiri. Asi zita rangu ndiWilliam Branham. Zvino zita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene izita rokuti Jesu Kristu. Jesu akati, ndakauya muzita raBaba vangu. Neripi zita raBaba? Mwanakomana wese anouya muzita raBaba vake. Zvino zita raBaba ndiJesu Kristu. Maona, muri kuona zvandiri kureva? Kana ndikakuudza kuti uende zasi unonditorera chimwe chinhu kubva pakaunda zasi uko muzita rameya weguta. Vangani vanoziva kuti meya weguta ndiani? Shamari yangu yakanaka, Rich Visin. Saka haungamboenda zasi ikoko zvino wosvikoti nemuzita rameya weguta, unoti nemuzita raRichard Visin. Imi vanhu vemuno muJeffersonville munoziva kuti ndiani. Uye ndicho chikonzero akati, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, maari munogara umwari, uzaro hweumwari mumutumbi. Akati, vabhabhatidzei muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Petro amirepo aine chizaruro apo pacho paakavakira kereke chokuti iye aive ani. Akati, tendeukai imi mose mugobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Uye hapana kana makii akatenderera kudenga nepasi. Hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu raungaponeswa naro. Sei uchibhabhatidza nemuzita raJesu Kristu kuti uregererwe zvivi zvako? Uyo ane zvivi zvamaregerera kwavari zvaregererwa. Maona, asi kana mukafunga kuti haana kufanira uye haakodzeri kuti abhabhatidzwe, usazviita. Nokuti paunozviita zvinobva zvaita. Munoona mapata zvandiri kureva? Ndiri kunzwa wangu mupo shoko achidana kudana zasi uko kubwiro. Ndiri haungafe here neni kuitira kuti uzomuka neni? Nisi achidana, ndiri kunzwa muponesi wangu achidana. Kunyika Uchati kudini. Tora uchinjikwa wako. Ugo tevera. Tevera. Zino kana usina kumbovira. Pano nditungamira. Iye ishoko. Pano nditungamira. Ndi. Hecho chiziva. Pano nditungamira. Nichatevera. Pano nditungamira. Nichatevera. Nichaenda naye. Naye. Zira yose. Ngati kotamisei musoro wedu. Mwari vanodikanwa. Chidziva chagadzirirwa. Iye zvino taurai kumoyo.
Ishe.
Dai vakanzwa Kristu. Shoko. Achivadana. Zvino vozoenda naye. Zira yose. Ndichaenda naye nemubindu. Ndichaenda naye kuchidziva. Ndichatora zita rake. Ndinoda kuva mumwe wevanhu vari kudana kuitira zita rake. Ndichatenda shoko rake. Ndichatevera. Handichatambi-tambi nenyika zvachose. Ndichava mwenga wechokwadi. Ane chitsidzo. Handisi kuzosiya kana kachidimbu kaduku sake shoko rake. Chikumbiro chose. Ndichava mwenga wamazviro kwazvo wechokwadi. Chose chaanondikumbira kuti ndiite. Ndichachiita. Kana murume wangu ari kuuya achida kuti vhudzi rangu rikure. Ndichazviita. Kana achida kuti ndibvise pendi dzose dzekumeso, ndichazviita. Kana achida anondiudza kuti mweya wakaipa, wakaipa, uyu wandiri kutamba-tamba naye, neidzo nguo, dzinokwezva ruchiva, ndichazviita, ndichadzikumura. Handina basa nezvinotaurwa nemumwe munhu, ndichadzikumura. Achida kuti ndibude kubva muboka iro randiri mariri, revasingatendi, ndichazviita. Kunyange ndichiwana chinondiraramisa. Kana chikava chi, akavimbisa kuti, haazombofa akandisiya, kana kundirasa. Ndichazviita. Ndichaenda naye nzira yose. Achida kuti ndibhabhatidzwe muzita rake. Ndichazviita. Ishe makazvivimbisa mushoko renyu pano, ndizvo zvamanga muchida. Naye munhu wese azviona Ishe. Uye mukutapira, mukuzvininipisa, ori gwadamira, nemuzita raJesu, nanamata. Amen. Uri wamwari. Dai Mwari vakatora mashoko maduku akatyoka vagoaita maziro kwazvo kwamuri. Ndiwo munamato wangu wakaperera. Chiziva chichange chagadzirira. Chero munhu anoda kuuya, vane mushumiri achazvizivisa muchinguva chinotevera. Chero munhu atendeuka, anoda uye achida kubhabhatidzwa pachishandiswa zita raJesu Kristu, chingouya zvakadaro. Zvinhu zvose zvagadzirirwa. Zvinhu zvose zvagadzirirwa. Chose chatingagone kuita kukubatsira kuti uraramire Mwari. Tiri pano kuzviita. Mwari vakuropafadzei. Zvino, ngatisimukei. Iye zvino, kambo kedu kaduku. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti akatanga kundida. Ngatichimbei. Munhu wese zvino. Ndinomuda. Ngatisimudzei maoko edu patiri kuchimba. Ndinomuda. Nokuti akatanga kundida. Akatenga ruponeso rwangu pamuti weKarivhari. Taka kotamisa misoro nemwe yedu zvino, ngatichimbe kwari nemahongera. Ndinomuda. Oh Mwari, baba vedu. Ivaione tsitsi kwatiri zvisikwa zvinonzwisa urombo, Ishe. Tisimbisei kuitira basa riri mberi. Ndibatsirei, oh Mwari, ndibatsirei. Ndiri kunzwa kuti chimwe chinhu chakarara iko kuno chaiko. Baba, ndibatsirei. Oh Mwari, kuziva chokwadi. Ropafadzai vanhu ava. Mwari vanodikanwa. Vatungamirirei. Ndanamata nemuzita raJesu. Iye zvino, apo takakotamisa musoro yedu, ndinoda kukumbira mufundisi pano, hama Nevo, hama yedu yakakosha. vafambe vachikwira iko kuno zvino vagotaura zvavari kuda kuti pamwe pamusoro perubhabhatidzo ndingazongozvizivisa. Ndinofunga kuti chidziva chazarurwa zvino.